Hongu, zvakanaka. Zvino, pfungwa yedu, yedu ndeyekuti mangwanani ano kuti hatidi kutora nguva yenyu yakawanda. Asi kuti ndine uye ndiri kuenda kunova nekunzvera kushoma uye zvadaro ndichange ndagadzirira nenguva isipi kuti ndinofanira kuenda kunova nekushushura nevamwe vanhu nhasi uye ndafunga kuti zvinhu zvizhinji zvisati zvaungana pane mushumiri wechidzimai ari kubva kumusoro achiuya muno hanzvadzi yehama Jackmore kuti vanoda kutaura neni pamusoro pevaparidzi vechidzimai uye ndinoziva kuti vari kuzosvika muno nhasi saka ndafunga kuti ndichatanga kuuya kuno uye ini chinhu chekutanga chandinoda kuti imi mose muzive iyi iri kurekodwa ndizvo here liyo pane chinhu chekutanga chandinoda kuti imi mose muzive muri kuona uye ndihanzvadzi Gibson nehanzvadzi Sewell nehanzvadzi Simpson maona mubvunzo wakabvunzwa kwandiri pamusoro perubhabhatidzo rwemumvura uye ini munoda kuziva nezvazvo ndinoda kuti imi mose mugoziva kutanga kuti ndine chinangwa changu hachisi chekuedza kuratidzira sekunge waiva mumwe nyanjere kana kuti unoziva zvakawanda kupfuura mumwe munhu chinangwa changu ndechekuedza kutsanangura neruzivo rwangu rwakakwanisisa kubudikidza nemagwaro kuti zvakanaka nezvakaipa ndezvipi uye chakagara chiri chinangwa changu kusarerutsa zvachose pane chipi zvacho icho chakanyorwa namwari uye kwete kutaura kuti chakanaka nekuti mumwe womunhu anoti chakanaka asi zvinofanira kuva sokudaro zvino zvinogona kuva izvi kuti munguva inotevera kana ukazoteerera tepi iyi yatiri kutaura pairi zvingave zvakanaka kana ndikakuudzai kuti nechikonzero chei muri kundinzwa zvakanaka kwazvo here ndinofunga kuti baba vedu vekudenga pane vanhu vakagadzirwa nedzimwewo nzira kuitira kuti zvivashandire pachavo sezvatinongoitawo zvino nedzimwewo nzira dzakasiyana panguva yega yega nekuti tine chinangwa chekuzviita imwe nguva yapfuura ndakanga ndakagara mudunhu reKentucky ndichitaura nedzimwe hama dzangu uye pandinoenda kumba uye ndova nekanguva kadiki kekuzorora kubva kumisangano panowanza kuve nemapoka akakura anenge achiungana muri kuona uye zvadaro ndinotanga kuhuta-huta kwazvo shure kweusiku hwose munoona hauwani zororo zvachose vanongouya masikati neusiku ndinotanga kunzwa kuhuta-huta zvakanyanya zvadaro zvimwe ndinotora chirauro ndoenda kunoraura kana kuti kana uri mwaka wekuvhima ndinotora pfuti yangu ndoenda kunovhima zvakanaka futi ndedzimwe dzezvinhu zvandinofarira kutamba nazvo kupfuura zvipfuuro hama Jean pano neni vakatotanga kuisa unga munyere nemaoko zvino uye tiri tinongofarira kuzviita uye zvadaro ndanga ndiine diki yavanoti model 75 futi yewinchester 22 saka ndiyo yandinovhima tsindi nayo zvakanaka ndinovhima tsindi iri pamayadhi makumi mashanu uye pamayadhi makumi mashanu ndinoramba ndichitamba nepfuti iyi duku kusvika ndava kurova nayo chipikiri chine musoro wakapamhama chiri pamayadhi makumi mashanu uye rimwe zuva ndakaisa mabara mapfumbamwe muburi rimwe chete ndizvo here hama Jean pamayadhi makumi mashanu nepfuti ye22 zvino zvakanaka kamwe kamwe yakatanga kupotsa zvino kazhinji kana tsindi yakatarisa kwandiri handiipfure kana yakapira musana wayo kwandiri handiipfure inofanira kunge yakagara zvekuti inokwanisa kuona ziso rayo uye kana zvikaitika kuti ndairova pazasi peziso kana kuti pamusoro peziso ndinoziva kuti pane chinenge chakatsveyama nepfuti yangu munoona saka ndinongo handiedze kuzvinyepera uye ndinongo uye handitore tsindi dzakawanda kupfuura dzandinotenderwa nemutemo kuti nditore maona ndokuti izvozvo zvakanaka ndiri munhu anochengetedza asi ndinongo ndikawana imwe uye iri kure kwazvo ndinongoisiya yakadaro uye kana iri pedyo zvakanyanyisa neni ndinodzoka kumashure kusvika ndave pamayadhi makumi mashanu uye ndinoitarisa ichienda kunze uko yonotora nzungu yemuti wemuhikori uye yodzoka inenge yakanditarisa ndinongoirega yakadaro nguva inotevera painotora imwe zvichida maminitsi gumi anotevera shure kwekunge yatsemura iyoyo inoenda yonotora imwe ichida ine musana wayo wakafuratira andaimboipfuura yakadaro saka zvino kana ikaenda zvakanaka ndinongoisiya ichienda ndinozvivhimira imwe maona nokuti ndinongo ndinongodziwana uye ndinodzida ndidzo nyama yakanakisa kwazvo iri munyika hapana chingaenzaniswa netsingi pfumbu kunyanya apo painenge ichidimura nzungu yemuti wemubich kana wemuhikori kana chimwe chino chakada kudaro saka pfuti yangu yakange yopotsa zvino pfuti chinhu chinoshamisa kutamba nacho ndechimwe chinhu chekuti chinobvisa kusagadzikana kubva mutsinga dzangu nezvimwewo zvino vamwe vanhu havaite hanywa kwazviri uye ndinotenda hama yedu ine nyasha bora roberts ndinofunga vanotamba gorofu uye ndizvo zvinoitwawo nehama yedu Billy Graham vanotamba gorofu izvozvo zvinobva zvapinda mutsinga dzangu kunzi uko nemadzimai anenge asina kupfeka zvakakwana nezvimwewo ikoko handaigona kuwirirana nezvakadaro inyaya yacho asi zvino zvimwe idzo hama handireve kuti vanoenda kunze uko nekuda kwechinangwa ichocho munoona kwete nokuti ivo varume vakanaka ivo ihama dzechikristu asi kungobuda kunova kunze uko handaigona kuwirirana nezvakadaro munoona zvina uye kutamba gorofu zvinoratidzika kwandiri sekunge ndezvevakadzi kana chimwewo muri kuona kurova bhora nechimuti uyewo mhanya kunze uko zvino idzo hama dzinogona kufunga zvimwe chete kugara hako wotamba nepfuti yekare zvakanaka munoziva takagadzirwa zvakasiyana zvino saka pfuti iyi kakungogwina zvishoni kwenzira ipi zvako kunoita kuti ipotse unogona kunge uchipfuura uye uchipfuura chipikiri nayo uye woisa munwe wako pamupongoro zvino zvinongokanganisa kupfuura kwako munoona ndizvo zvaimwe ndiko kundanga kwainofanira kuita haugone kuputira ruoko rwako pamubato weruoko wemberi woisa yakarurama muruoko rwako uye zvadaro iwe woti izvi zvose zvinoine chekuita nezvatiri kukubvunzai asi ndiri kuedza kukusvitsai pane chimwe chinhu kutanga kuva nenhangaro vanze zvino rimwe zuva yakatanga kupotsa uye ndainge ndaita zvose zvandaiziva kuita kuti ndiite kuti ishande zvakanaka zvekare ndakaedza kuigadziridza zvekare paya pamutanda wepfuti panogara mupongoro ndakaedza nyatsoisunga kuisunungura nezvimwe zvose zvino 22 haugoni kuisa unga mumbumburu nemaoko nokuti zvinoitungidza zviri munyere uye unofanira kutora mbumburu dzakagadzirwa kufekitari zvino paya patinogadzira idzo dzine nyere dzakakura paya patinogona kubvisa chinotungidza uye totora chinodzoreredza makuriro aro nezvimwe zvakadaro zvakanaka chino chinogona kuisa izvozvo uye toramba tichichinja unga nemagiramu neuremu hwembumburu kusvikira taiita kuti isvike painozopfuura zvainopfuura kana kuti zvadaro tinoenda panogarwa nemupongoro pamutanda wepfuti nezvimwe zvakadaro naizvozvo hataikwanisa kuzviita pane iyoyo asi ndakati zvakanaka zvichida ndavhiringidza panogarwa nemupongoro pamutanda wepfuti ndichaidzosera kukambani yeWinchester ndakaidzorera kukambani yeWinchester uye ndokubva vandinyorera tsamba iyo yandiri kuchengeta kungoitirako kurangarirwa kwayo ivo vakati mufundisi Branham Model 70 Winchester iyi haina kugadzirirwa kuva pfuti yekupfuura zvipfuuro munoona vakati inoita kuti mbumburu dzinge dzakaungana mudenderedzwa riri inji gungano rembumburu nomwe inoita kuti dziungane mudenderedzwa riri inji pamayadhi makumi maviri nemashanu uye vakati haufe wakaiita kuti ive zviri nani kudarika izvozvo nokuti izvozvo zvakatokwana pamhando nepfuti iyoyo inji pamayadhi makumi maviri nemashanu ndaiziva kuti zvakanga zvisiri izvo ndakanga ndapfuura mbumburu pfumbamwe muburi rimwe chete pamwe pacho pamayadhi makumi mashanu nayo zvino iyi yaiva kambani yeWinchester yakaigadzira zvino zvinoratidzika sekunge mumwe munhu anogona kuti zvakanaka kana mainjiniya vakawana kucherechedzwa pamutemo kuve vakagadzira pfuti iyoyo saka vanofanirwa kuziva zviri mairi uye kana vakagadzira pfuti iyi saka sei iwe uchizo ndizvo zvakataurwa nemudzimai wangu kwandiri iye akati Billy ko unotambireiko nepfuti iyoyo shure kwekunge munhu akafunga magadzirirwo ayo pamwe nekuzoigadzira uye anotoziva kuti nyere yega yega mune gasi rakawanda zvakadii uye nedenderedzwa rega rega riri mairi nezvimwe zvose zvakadaro sei uchiedza kupikisa shoko ravo ini ndikati zvakanaka mudiwa nguva pfupi yapfuura waindibvunza mubvunzo wemubhaibheri uye waiva une mhinduro kuseri kwebhaibheri uye wakandibvunza ko mwari vakapa here Abrahama nzvimbo iyo yavakamuvimbisa uye kana kuti akandibvunza ini ndikati kwete haana kumupa nzvimbo yacho akaivimbisa kwaari asi haana kumbove nechimwe chayo zvachose haana kuiwana uye saka iye akati oh ndakuwana pane iwoyo iye akati iye ndiyo mhinduro akatoipa kwaari ndikati vhura kuna mabasa 7 pasina kana nzvimbo yekuti aise tsoka yake pairi izvozvo chaizvo haina kupiwa kwaari zvino munoona dzimwe nguva mhinduro dzedu dzakanyorwa nemunhu dzinogona kuva dzisiri idzo uye munhu anogadzira pfuti anogona kukanganisa nokuti ndagara zvichitoziva kuti ndakapfuura mbumburu pfumbamo dzakatevedzana mukachidimbuke pepa muburi rimwe chete pamayadhi makumi mashanu nepfuti iyoyo uye ivo vakati kana mbumburu nomwe dzikapararira unowana inji imwe chete pamayadhi makumi maviri nemashanu hafu yechinhambwe chacho hauzoiti kuti ive zviri nani kwandiri vaiva vachikanganisa zvisinei kuti vaiva vana mazvikokota vepfuti yacho kana kuti kwete nokuti ndaiziva zviri nani munoona zvino ndakagara pasi pemuti mamwe mangwanani uye hama Wood nehama Charlie vanovhima neni uye vaiva netsindi kwese kwese zvakanaka ndakanga ndapfuura imwe mazuva mashoma kumashure kwaizvozvo ndikapotsa ziso rayo ndikarova zasi padama hongu ndakauraya tsindi ikafa sezvayainge dai yakanga yarohwa muziso asi futi iyi yakanga yopotsa kwandiri zvinondiita kuti ndihute hute nekuti kana pfuti iyi isiri kugona kunyatsonanga hazvindiitire zvakanaka kuenda kunovhima maona nekuti handivhime kuti ndiwane nyama yayo zvisinei ndinongovhima kuitira mutambo uye zvadaro ini ndakati ndizvo zviri ndakanga ndakagara pasi pemuti muti mudiki wekuzembera ndaigona kuenda kwauri mangwanani anhu umo mumakomo eKentucky uye ndakanga ndakagara kumashure pasi pemuti iwoyo ndichiteerera kuna Charlie ari nechekuno uyo akanga achingopfuura vaizvo handinei nekuti ndepapi petsindi pavainge vapfuura chero bedzi vapfuura tsindi kwavo kana kupfuura kwavo futi yaingopotsera mbumburu vakasiyana-siyana zvokungoti yarova tsindi bedzi uye dai maive muhudyu kana kuti pakati chaipo kana kuti papi zvapo payaiirova zvose zvaive zvakangonaka uye zvadaro uye ndikati saka zvino izvozvo hazvi ini handaimbogona kuzvigamuchira zvino ndakagara pasi ipapo ndakafunga ingotarisa kunakidzwa kuri kuitwa nevarume ava uye vanofarira kuvhima sezvandinongoitawo ini uye vose vari vaviri vapfuri vakanaka vanogona varume vakanaka kwazvo vose vari vaviri makristu vakazadzwa nemweya mutsvene uye varume vakangonaka imwe mhando yepamusorosoro yevarume uye hama idzodzo kumusoro uko vanga vachiva nekunakidzwa kwazvo vachipfuura tsindi uye paive netsindi dzaisvetuka mumiti pandakanga ndiri chaipo zvakanaka ndakati saka ndingaitirei chinhu chakadaro ndakagara pano uye hepano pandiri ndakagara pano ndichichema misodzi ichingoyerera ichidzika pachiso changu havo kaavo pavari uye ini pano handisi kukwanisa kana kurova chipfuuro saka ndakasimuka zvino ndikati baba vekudenga ko sei makandigadzira zvakadai munhu anohuta-huta zvishoma akatsamwa uye zvadaro nyasha dzenyu dzakandipa mamiriyoni chaiwo eshamwari munoona uye ndikati ko makandigadzira kuva munhu akadai sei uye zvadaro ndakatanga kuchema zvine ruzha ipapo ndakagara pasi pemuti mudiki wekuzembera ndizvo ndakatanga kukwira gomo uye ndaiziva kuti nenguva isipo machinda aya aizenge awana tsindi dzavo dzakatarwa uye vodzoka uye hepano ini ndakanga ndakagara ipapo kungo zvaisave asi ndakanga ndisina manzwiro ekupfuura kune imwe yadzo nekuti ndaitya kuti ndinozoikuvadza unoziva uye yobva yatiza maona uye ndakango zvino pfuti yangu ndaizvo mwaka wacho hauna kureba zvakanyanya uye ini ndainge ndiri ipapo ndingaita zvakanaka hafu yemwaka yakatopera ndichiedza kuita kuti pfuti iya ishande zvekare ndakatumira sikopu ikoko ndikaita kuti igadziriswe zvakanaka zvino ivo ndokuti sikopu yacho yakanaka chose saka ndaiziva kuti yaiva pfuti nekuti iri kupotsera rimwe kune rimwe divi uye rimwe kune rimwe sikopu hayaimboita zvakadaro saka ndakagara pasi ipapo zvino ndokungochema uye shure kwekunge ndagara ipapo vekanguva ndakaita sokubata musoro wangu nechepamusoro ndakamunzwa achitaura kwandiri zvino imi mose makamira manheru apfuura mumisangano mukaona kuti aienda sei kumo muungano chero kwese ikoko kwese kwaaindida kuti ndiudze vanhu zvose maererano nezvinhano zvavo uye kuti ivo ndivanani uye kuti vanobva kupi nekuti chii chavakaita zvichazoitika makambozviona zvichikundika here hazvikundike hazvigone nokuti ndiye saka ipapo aitaura neni uye iye akati, iye akati, ndakaku gadzira nenzira iyoyo, kuitira chinangwa. Zino ini ndikati, sema kandi gadzira nenzira iyi ishe, kuitira chinangwa, kuti ndive ano huta huta, uye, chinichoga, chandi nacho, chinondiita kuti ndizorore kubva munisangano. Kuya kuno kuzovima, uye imi, mondiita kuti. Munoona, Mwari anoita kuti zvinhu zvose zvishande mukunaka, kune avo vanovada, munoona, vaida kundiudza chimwe chinhu. Ndokusaka futi iyi yakatanga kupota kuti vaunze chinhu ichocho kwandiri. Iye akati, zvakanaka. Ndikati, futi yangu, ndikati, ishe, ndimi moga munokwanisa kuinangisa. Ndikati, ndimi moga munokwanisa kundibatsira nekuti kambani yeWinchester yacho chaiyo. Inotaura kuti, inopfuura bedzi ndumburu dzinokwana mudenderedzwa 3 inji imwe chete pamayadhi makumi maviri nemashanu. Zvino ishe, ini ndinozviziva. Ndakapfuura, ndiri pamayadhi makumi mashanu, ndikaisa mbumburu pumbamwe. Dzakatevedzana, maona, ndinoziva zvakasiyana kubva pane izvozvo. Iye ndokuti, ndicho chikonzero, ndakakugadzira nenzira iyoyo. Akati, uri kuona, iwe, ndakakugadzira nenzira iyoyo kuti, kuitira chinangwa, zvino, uye, hezvino zvazvakanga zviri. Maona, kana ndaiziva kuti yaizorova, chipikiri pamayadhi makumi mashanu, handinei nebasa kuti, ndiani anotaura zvinopesana. Ndinoziva kuti, inozviita. Kana ikangova muchinhano chakanaka, kana kuenzana, mbumburu, uyema, uyema, famba kose kunoita mbumburu dzepfuti, kunokwanisa kunzverwa, uye kugadziriswa, nokuti yakambozviita imwe nguva, kana yakambozviita kamwe, inokwanisa kuzviita zvekare. Zvakanaka, ipapo ndipo paakandizivisa, zvadaro, akandigadzira nenzira iyoyo, nenyaya yekundituma kwaakaita mumazuva ano andiri kurarama maari. Kuti handigone kungoenda kuchechi yemasangano ndinobatana neimwe apo achange vachingobvotomoka. Zvakanaka, chechi inoti izvi. Zvakanaka, zvino ivo kugamuchira izvi. Kana Jesu Kristu ari mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, kana yakapfuura mbumburu ipapo ichari pfuura zvekare. Handine nokuti vanoti kudii, uri kuona, panofanira kuve neimwe nzira yekuti ndiye munhu mumwe chete, ndiye chinhu chimwe chete, simba rake rimwe chete. Zvino kana mukasvika panzvimbo yakafanana neiyi, Mateo 28:19, iyo yamuri kundibvunza nezvayo mangwanani ano, mabasa 2:38. Jesu akatuma vadzidzi vake pano, endai munyika yose muparidze vhangeri kuchisikwa chose. Uyo anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Zvino ndiyo Marko 16 yandiri kunokora kubva mairi. Uye zvino ipapo ndipo paakavatuma, uye haana kutaura kuti unobhabhatidza sei imomo. Mariko haana kumbozvinyora pasi, asi Mateo akati, Mateo 28:19, iye akati, paakazviratidza kwavari shure ipapo nezvimwe zvakadaro, uye ndokuvatuma kuti vaende kunobhabhatidza, iye akati, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, uye rudziro chaiyo ndeyekuti kudai itai vadzidzi kubva mumarudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakarayira. Zvino kwapera mazuva 10, Petro akati, tendeukai mubhabhatidzwe mumwe nemumwe wenyu muzita raJesu Kristu. Zvino hapo pane kupesana kwakananga. Zvino vanhu vakawanda vanoti, zvakanaka, chechi yangu inodzidzisa babhatidzwai zita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Seminari yandakabva mairi yakandidzidzisa izvozvo, saka ndiyo nzira yandichazviita nayo. Kwandiri izvozvo hazvina kururama. Ndiri kurova necheapo, uye ndorova necheapo. Ndiri kugadzira denderedzwa remainji makumi mana rine mbumburu dzakaungana. Izvozvo hazviite kuti magwaro ange akarurama. Rinofanira kuva rakanyatsonanga chaipo. Rinofanira kuva rakanyatsonanga chaipo. Zvakanaka. Saka, rinozova rakanyatsonanga sei apo Mateo akati, babhatidzwai muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, uye Petro akati, babhatidzai muzita raIshe Jesu. Vose vaviri vari vadzidzi, mumwe ari munyori, uye mumwe wacho ari muapostora. Uye zvadaro, munhu wese muBhaibheri akabhabhatidzwa shure kwaizvozvo, akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Uye avo vose vakanga vatobhabhatidzwa kare naJohani vakatouya kuzobhabhatidzwazve zvekare muzita raJesu Kristu vasati vawana Mweya Mutsvene. Zvakanaka, ini ndikati, munoona, hamuna kunanga chaipo ipapo. Hechino chimwe chinhu zvino, kana tichitenda Bhaibheri kuti ndiro shoko raMwari risingakundike, hatingariite kuti ride rakamwararika kwose kwose pachitimbu chebepa, uye rova rakananga. Muri kunidzwisisa here? Rinofanira kurova chipfuro kana kuti harisi kurova? Kana rakapotsa, rakapotsa. Zvakanaka, kwose Petro akatendeuka akaita chimwe chinhu icho chaasina kuudzwa naJesu kuti aite uye zvadaro Mwari vakazvigamuchira ndokuvapa Mweya Mutsvene. Apo Jesu akati, vababhatidze muzita raBaba, Vanakomana, Mweya Mutsvene. Uye Petro ndokuti, kwete, vabhatidzai muzita raJesu. Zvino iwe haugoni kuita kuti izvozvo zvirove chipfuuro. Maona, zvino pane chakatsveyama pane imwe nzvimbo, hanzvadzi. Maona, zvichida mumwe akanyepa kana kuti mumwe ndeupi akanyepa, ndeupi wacho. Zvino kwandiri izvozvo hazvimboshanda sezvakangoita nekuti ko umbowo werubhabhatidzo rwemweya mutsvene kutaura nendimi here kana kuti hakusi? Vamwe vanoti hongu, uye vamwe vanoti kwete. Ko magwaro anoti kudini zvazvo zvinofanira kunanga chaipo? Ndakawana apo pokuti vamwe vakataura nendimi uye vamwe havana. Saka ndezvipi zvacho? Mumwe mubvunzo mukuru kwazvo, ko madzimai vanofanira kuva vaparidzi here hongu kana kuti kwete? Imwe nzvimbo inoti, ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Imwe ikati, handitenderi kwete mudzimai kuti ataure muchechi. Zvakadaro, maona, zvino izvozvo hazvinange, hazvinange. Saka vanhu usangozvisiye zvakadaro, nokuti seminari fekitari yakati ndizvo zvaive zviri izvo, ndiwo manakiro azviri sezvauchangozviwana zvakaita. Kwete changamire, kwete changamire. Zvinofanira kunanga chaipo kana kuti hazvina kunaka? Zvakanaka. Zvino kana zvakavanangira nemazvo, zvichandinangira nemazvo. Kana zvakambogona pane imwe nguva zvikaunza zvibereko zvokutora rumuko rwaJesu Kristu nesimba nezviratidzo nemashura nezvishamiso, zvichazviita zvekare. Zvino pane imwe nzvimbo taka tiri pane kuregedzeka kwakawandisa kuri muburi remupongoro. Muri kuona zvandiri kureva? Iyi inzira yakakwasharara yekuzviratidza nayo pamusoro pekupfuura nepfuti, asi ndiri kungu ndiriku ndichiisa izvozvo senheyo kuti munzwisise zvandiri kutaura. Pane kuregedzeka kuri pamupongoro pane imwe nzvimbo hauna kugara zvakanaka pamutanda wacho unga hwacho, zvichida hwakawandisa kana kuti ushoma zvakanyanyisa kana kuti rimwe sikuru rakasunga zvakasimba uye rimwe rakaregedzeka kana kuti rimwe rakaregedzeka zvakanyanyisa uye rimwe racho rakasunga zvakasimba. Uye pane chimwe chinhu chakatsveyama pane imwe nzvimbo. Hongu, 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 anokwanisa kuva munhu ari seri kwetiriga ndizvozvo, asi zvino chinombove chii zvino? Zvino kana mune kupesana mushoko raMwari zviri pachena chaipo sezvazviri izvo, zvadaro harisi shoko raMwari randinoziva. Kana iye achikwanisa kuzvivhiringidza pachake uye ovhiringidza shoko rake uye obva avhiringika pachake, anenge achigumirwa, anenge achigumirwa sezvandiri. Zvino ndizvozvo here shoko iroro rinofanira kuva rakarurama uye chimwe nechimwe charo chose chakarurama uye iro rakanyatsonanga kana kuti harisi shoko raMwari? Zvino nguva zhinji vanhu vanoti zvakanaka, muri kuona Petro aive achingofarisa paakati vabhatidzai zita raJesu, nokuti ipapo chaizvoizvo Mateo akataura chaizvoizvo zvakataurwa naJesu. Hatina basa nezvakataurwa naPetro. Zvakanaka. Saka kana Petro naJesu vakanga vasiri mumutsara mumwe chete mumwe nemumwe, zvadaro dzimwe evhangeri dzose dzinogona kunge dzisiri mumutsara imwe neimwe. Kana shoko rimwe chete raro richipesana nerimwe racho, zvadaro harisi shoko raMwari, raMwari wandinoziva. Hongu, Johani anokwanisa kunge akazviita. Ko ndeupi aiva aita zvakarurama? Futi zvaive handizive kuti Jesu akataura izvozvo here kana kwete. Maona, Mateo akazvinyora, Mariko haana kana kumbotaura chimwe chinhu nezvazvo, Ruka haana kana kumbotaura chimwe chinhu nezvazvo, uye Johani haana kana kumbotaura chimwe chinhu nezvazvo, asi Mateo akataura. Zvakanaka. Saka zvichida rose vhangeri raMateo raiva rakatsveyama uye neraRuka. Zvakanaka. Saka nderipi rakarurama uye nderipi rakatsveyama? Muri kuona hamazvesvitsa. Kwete changamiri, rose rinofanira kuva rakarurama. Saka ndinoshamisika kwosei Mwari vaizonyora chinhu chakadaro voita kuti chinge chakavhiringika. Kunyange Jesu akatotenda baba vake kuti vakazvivanza izvi kubva kumeso evakachenjera nevakangwara ndokuzvizarura kune vacheche avo vanokwanisa kudzidza. Zvino zvakaitirwa kukandira vakachenjera kunze kwenzira, asi bhuku racho chizaruro. Zvino seapo pandinoenda mhiri kwemakungwa, zvino mudzimai wangu ondinyorera tsamba uye ini ndogara pasi. Iye woti, mudiwa Biri, ndakagara pano manheru ano vana vakarara. Ndafunga kuti ndikunyorere itsara mishoma kuti ndikuzivise zvataita nhasi uye kuti tiri kuzvifambisa sei. Tinovimba kuti Mwari vari kukuropafadza nezvimwe zvose zvakadaro. Zvino ini ndiri kuverenga kubva pamitsara yaanga achinyora, asi ndiri murudo rwakanyanya nemudzimai wangu uye ari murudo rwakanyanya neni azvinoine kuti chii chandino nyora tinogona kuverenga pakati pemitsara pane zvatinenge tichireva zvakanaka ndiyo nzira iyo yakanyorwawo nayo bhaibheri pakati pemitsara munoziva nezvemharidzo dzangu dzakawanda seapo mwari vachishandura abrahama nasara kuva vanhu vaduku zvekare unotofanirwa unofanirwa kuverenga pakati pemutsara kuti uone kuti zvaiva zvakaita sei kuti gwaro rinoti kudii unofanira kuziva asi hazvingobudi kubva mumutsara maona pakati pemitsara panongounza mitsara pamwe chete zvoita kuti uve mufananidzo mumwe chete wakakura zvino inofanira kuva nyaya yerudo namwari usati wagona kuzvinzwisisa nokuti mweya mutsvene ndiwo wakanyora bhaibheri uye bhaibheri rakati harisi redudziro yepakavanda asi rakafemerwa zvino toenda kumubvunzo wenyu mune bhaibheri here mese mune bhaibheri here zvino chokutanga kwete zvose zvakanaka kana ukagona kuzvinyora pasi kana kungo zvino ichava mienzaniso kana musina henyu hanya nazvo uye mune izvi zvadaro muchaona kuti sei zvino ndinoda kukubvunzai mubvunzo imi hanzvadzi ndinoda kuti musununguke nekusununguka kwese zvino garai muri pachidzidzo chino kuitira tepi ino nokuti ndinoreva kuti tinogona kubva tatsaukira pane umbo hwepakutanga nezvimwe zvinhu zvose zvakadaro asi rega izvi tichagadzira imwe tepi yeizvozvo maona imwe nguva asi iyi tiri kutaura nezverubhabhatidzo rwemumvura zvino zvinoratidzika sekunge Mateo naPetro kana vainge vari kupfuura pachipfuuro chimwe chete vaive vakapotsa kwazvo kubva pamutsara vari kumwewo zvino zvino ndichatora kubva mubhaibheri rangu uye ndichaverenga uye imi vana hanzvadzi kana muchida kuriverenga ingovai munoda bhaibheri kana kuti munoda kunyora pasi kana zvimwewo zvakadaro imi itai zvamunoda uye zvadaro ndichada kukuwanirai ndichada imi zvino kuti shure kwekunge mapedza kuita izvi mozvinyora pasi uye zvadaro kana pane mimwe mibvunzo ndinoda kuti muve nechokwadi uye mundibvunza zvino ndibvunzei kuitira kuti kana panguva inotevera patepi ino kuti mumwe munhu akazokubvunzai mubvunzo munozogona kudzoka uye mozvitsanangura zvino mukuedza kuswatanudza vanhu ava uye toita kuti vaviri ava vaenderane ndiri kuda kufanira kudinga potse kubatanidza zvidzidzo izvi zviviri pamwe chete zvino muna Mateo 28:19 zvino ndiro bhuku rekupedzisira rebhaibheri kana kuti bhuku rekupedzisira raMateo chikamu chekupedzisira chaMateo zvino ngativerengei ndima dzekupedzisira ndima 18 uye Jesu akasvika akataura kwavari akati simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika zvakanaka ndichifungisisa ko akatora simba rose ramwari ipapo here nokuti simba rose kudenga nepanyika riri maari zvino simba rose kwose kudenga nepanyika rakapiwa kwandiri ko mwari vari kupi nesimba ravo zvino ko jesu anganyepa here haaigona kunyepa kana akanyepa saka tiri papi zvino rangarirai chengetai izvi mupfungwa kuti chechi yamwari mupenyu kwete sangano chechi yamwari mupenyu yakavakirwa pachizaruro chepamweya zvino munozviwana izvozvo muna mutsvene Mateo 17 kana kuti mutsvene Mateo 16 ndiyo apo paakati ko vanhu vanoti ndini aniko iye akati ndimi Kristu mwanakomana wamwari mupenyu Petro akadaro iye akati wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJonasi nyama neropa seminari mumwewo munhu hazvina kumbozarura izvi kwauri asi baba vangu vari kudenga iwe ndiwe Petro pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu zvino tarisai katorike inoti pana Petro kana zviri izvozvo zvino akadzokera kumashure zvakanaka protestanti ikati pana Jesu asi kwete kuti ndive ndakasiyana asi kuti ndiruramise nyaya iyi kwete pana Jesu kana pana Petro asi pamusoro pechizaruro chepamweya nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri asi baba vangu vari kudenga ndivo vazarura izvi kwauri Zvadaro, mushoko rakanyorwa mifananidzo nezvimwe zvose rinongokwanisa kuzarurwa uye chokwadi chega zvachichangozivikanwa nazvo ndicho chizaruro chepamweya uye kana chizaruro chako chisingazvibatanidze pamwe chete ipapo chizaruro chako chinenge chakatsveyama maona zvinofanira kubatana sekuti dai wanga uri kubatanidza pamwe chete mufananidzo uri muzvidimbu zvidimbu zvakavhenganiswa uye wonge usina chimwe chinhu padivi apa chino chinoratidza zvawaive waizowana mamiriro acho akasangana sangana waizoti zvakanaka ndinotenda ichi chinoenda apa ndinotenda ichi chinoenda apo ndidzo pfungwa dzemunhu chinhu chekutanga unoziva mamiriro ako nechinhu chacho anenge asiri iwo pava nemombe iri kufura uswa iri pamusoro pemuti maona saka hazvizoshanda maona asi kana iwe kana ukawana chimwe chinhu pano chekutevedzera chekutevedzera zvakanaka zvino iwe woti o mwari vakazarura chimwe chinhu kwandiri kana chisiri maringe neshoko iri uye chichibatanidza shoko pamwe chete ipapo chizaruro chako chinenge chakatsveyama mutestamende yekare kana muprofita akaprofita kana muroti akarota hope hazvina basa kuti zvairatidza kuva chokwadi zvakadii chokutanga chechi isati yatombozvigamuchira zvaifanira kunzverwa neurimi netumimi imi munozviziva chidzitiro chiya chepachipfuva chaaroni apo paibaka zviedza zvino uprisita ihwohwo pahwakapera urimi netumimi yakaendawo nahwo asi hava neurimi netumimi itsva ndiro shoko ramwari uye kana chizaruro chako chisingapindirani uye iwe woti mwari vandizarurira kuti ndinofanira kubhabhatidzwa muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene kana izvozvo zvisingapindirani neshoko naro kubva kuna genesi kusvika kuna zvakazarurwa uye zvoribatanidza pamwe chete ipapo chizaruro chako chinenge chakatsveyama iwe unoti mwari vakazarura kwandiri kuti ndinofanira kubhabhatidzwa muzita rajesu kana zvisingabatane neshoko zvadaro urimi netumimi haizvitsigire hazvina basa kuti zvinoratidzika kuva zvechokwadi zvakadini iri ndiro shoko chairo rechokwadi iri ndiro urimi netumimi yamwari zvino uye jesu zvekare ndiri kunokora kudzokorora zvino jesu akauya akataura kwavari ndima 18 achiti simba rose rakapiwa kwandiri kudenga nepanyika endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvose chero chipi zvacho chandakakurayirai tarirai ndine minguva dzose munyange kusvika kumagumo enyika amen zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu zvino imateo 28:19 gwaro ramuri kundikumbira kuti nditsananguri iro ratakatarisa pariri mangwanani ano zvino ngatinyatsopaverengai zvakanaka musango mhanya nepamusoro paro nyatsopaverengai zvakanaka zvino nyatsocherechedzai endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa neremwanakomana zvino kwete nemuzita rababa nemuzita remwanakomana nemuzita remweya mutsvene ndiyo nzira iyo vanhu yavanobhabhatidza vanobhabhatidza nenzira iyoyo hazvitombori mumagwaro munoona hazvisi nemuzita rababa zita remwanakomana nemuzita remweya mutsvene handizvo hazvisi mumagwaro uye hazvisi mumazita ababa mwanakomana nemweya mutsvene zviri nemuzita zete eta rimwe chete zita tarisai apo imi mose makatarisa nemuzita zvakanaka zvino kana pane pamwe pausinganzwisise ndakamirira hanzvadzi suwel vari apo kuti mapawana here ipapo mateo 28:19 ndima 19 zvino hanzvadzi suwel ndinotenda ndimi manga muchivhunza zvakasimbisisa zvino ko iro rinoti here nemumazita rababa mwanakomana rinoti nemuzita rababa nemuzita remwanakomana kwete nemuzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene kwete nemuzita pachiiswa zita pamashure pedunhurirwa rega rega asi kungoti nemuzita rababa neremwanakomana nemweya mutsvene zvino tacherechedza zvino panofanirwa kuva nezita rimwe chete ipapo nokuti rakataura zita rimwe saka ndinoda kukubvunzai riripi racho pamazita aya ratinofanira kubhabhatidza naro zvino ko baba izita here kwete saka hatigoni kubhabhatidza nemuzita rababa nokuti baba harisi zita handizvo here zvakanaka nemuzita remwana komana ipapo tochidaro ko mwana komana izita here ini ndiri mwana komana iwe uri mwana komana uyu mwana komana ndizvo mwana komana harisi zita ndizvo here zvakanaka mweya mutsvene zvino nemuzita remweya mutsvene zvakanaka pano zvakanaka ngatiti nemuzita remweya mutsvene mweya mutsvene izita here kwete ndizvo zvauri isu tose tiri vanhu iwo ndizvo zvauri iwo mweya mutsvene asi mweya mutsvene harisi zita ndizvo zvauri isu tose tiri vanhu asi handiwo mazita edu maona kwete ndizvo pane madunhurirwa matatu saka handizvo here zvakanaka zvadaro chinhu chemhando ipi chatinacho pano zvino iye akati muvabhabhatidze nemuzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene zvakanaka kana baba risiri zita uye mwanakomana risiri zita uye mweya mutsvene risiri zita haasi mazita saka waigona kuashandisa sezita nekuti hapana zita kwariri zvachose pakutanga kwacho zvino pa munozvinzwisisa here haasi mazita anongove sekuti ndiri vanondidainza kuti mufundisi vamwe vanhu vanonditi muprofita vamwe vanonditi muparidzi zvakanaka zvino hongu ndiri baba ndiri mwanakomana ndiri munhu asi zita rangu ndiWilliam Branham asi mufundisi muprofita kana kuti mufundisi mukuru uye mushumiri aya madunhurirwa angu zvakanaka iwo ndevanhu vakawandawo zvakare sezvakaita munhu wemukati mutumbi nemweya izvozvo ndezvanguwo zvekare asi ndezvemurume uyu murume uyo mudzimai uyu mudzimai uyu nevamwe vose maona zvose zvakangofanana munoona madunhurirwa asi handiro zita rangu harisi zita rako munhu wemukati mutumbi nemweya hazvisi zita rako hazvisi izvo ndizvo zvauri asi harisi zita rako zvakanaka uri mudzimai uri amai uri mudzimai wemunhu mwanasikana hongu zvinhu zvose izvozvo ndizvo zvaunongove uye toti iwe ndakagara ndichikuti chiremba iwe uri mukoti ngatiti uri chiremba zvakanaka uri amai zvekare asi handiro zita rako kana ndikangonyora chiremba pane vana chiremba vakawanda kana dai ndainyora kuti mukoti pane vana mukoti vakawanda maona asi zvakadaro iroro harisi zita rako saka kana chero ani zvake akati ndakabhabhatidzwa nemuzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene kana vakangogona kufunga hazvina kana pfungwa hazvina kana pfungwa dzakakwana zita rababa mwanakomana mweya mutsvene zvakangofanana nezvinotaurwa nekatorike umwanakomana hwemunaziyenda nakuenda umwanakomana hwemunaziyenda nakuenda wakristu ko shoko iri ringareva chinhu sei ko angareve munaziyenda nakuenda sei uye agova mwanakomana mwanakomana anenge akatoberekwa aine paakabva ziyenda nakuenda harina mavambo kana magumo kana vakati pane gehena remunaziyenda nakuenda bhaibheri rakati gehena rakasikwa saka ringazova remunaziyenda nakuenda sei hakuna gehena remunaziyenda nakuenda gehena rakasikirwa dhiabhori nengirozi dzake kwete gehena remunaziyenda nakuenda zvose zvinotanga zvinoguma gehena rinogona kubvira kwemabhiriyoni zana emakore asi rinofanira kuva nemagumo nokuti zvose zvine mavambo zvinoguma ndicho chikonzero tisingagone kufa nokuti tiri chikamu chamwari vana vake vanakomana nevanasikana tine upenyu hwemunaziyenda nakuenda upenyu hwamwari hauna kumbova nemavambo hauzomboguma maona zvino izvi zvakanyatsosimba kwazvo kana musingazvinzwisise zvino ndinotya kuti ndingakutsautsei pane rimwe davi pano pane imwe nzvimbo sekunge ndanga ndiri kutaura nevashumiri zvino kana musinganzwisise nditaurirei nekuti kazhinji unotaura nevashumiri seizvozvo muri kuona asi munoonaka imi madzimai muchangobva kundibvunza uye muri shamwari dzangu zvakanaka zvino ndiri kuedza mose makadzidza uye mose makachenjera uye handidi kuti mutore izvi nokuti hama Branham vataura kudaro zvino ndiri munhu hongu ndinoda kuti mutore shoko uye kana mukawana ani zvake anozodzikisa shoko iroro imi vaunzei kwandiri kana mukawana ani zvake anoti mune kupesana mushoko ramwari muunzei kwandiri zviri hazvingambodaro hazvidaro hapana chikonzero chekuedza nokuti hazvipo munoona zvino zvingaitike sei kuti munhu abhabhatidzwa ndinoda kukubvunzai imi madzimai chimwe chinhu iye zvino kana kuti nemi varume ko chero munhu angabhabhatidzwe sei nemuzita rababa mwanakomana mweya mutsvene Ko, ungababatidza sei nemuzita rababa mwanakomana mweya mutsvene? Hamuoni here waro wacho? Hakuna chinhu chakadaro chakaita sezita rababa mwanakomana mweya mutsvene. Iwayo madunurirwa. Maona, hapa, kosei, musingangoti, hapare mumupata, uruva resharoni, nyeredzi ya mangwanani, arufa, omega, zvinozova zvakafanana, kana kuti unogona kungobhabhatidzwa. Saizvozvo, ndichiti, ndinokubhabhatidza, nemuzita raarufa na omega, wekutanga, newekuguma, zvakangofananawo, nekuti idunurirwa. Ndinokubhabhatidza nemuzita rehapa, remumupata, nyeredzi ya mangwanani, uye neruva resharoni. Zvinongova zvimwe chete, madunurirwa. Asi tinoziva kuti muridzi wavo ndiani. Asi pane panogona kuva nenyeredzi dzemangwanani dzakawanda, nehapa dzemumupata, neruva remasharoni. Maona? Saka kwete, baba, mwanakomana, mweya mutsvene, pane, iyo. Kana kuti munhu wemukati, mutumbi, nemweya, kana kuti chero, zvimwewo zvamunoda kuzviita. Zvino pane chimwe chinhu chakatsveyama pano, pane imwe nzvimbo. Hapana here? Zvino munoona kuti pane chimwe chinhu chakatsveyama pano. Hatigone kuchinzwisisa. Zvino ngatidarei. Zvino endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Zvino muri kapoka kevateereri kakanaka. Uye ndiri kuda kunyatsorovedzera izvi kuitira kuti muve nekunzwisisa kwakanaka. Maona? Nekuti handizive vazhinji vehama dzangu vanogona kunzwa tepi ino. Handina murume kana munhu wandakamboti haanamate nekuda kwepfungwa dzavo dzemagwaro. Ndinongozviisa panheyo yekuti kana vakaponeswa vari kuvimba naJesu Kristu, kunyange vari vekatorike, protestanti, mujudha kana chero chipi chavari, vakaponeswa nekuti vakaberekwa naKristu. Asi mandibvunza mubvunzo, ko sei hamba Branham muchibhabhatidza nemuzita raJesu Kristu zvakanaka, uye sei uchiramba baba mwanakomana nemweya mutsvene? Ndiwo mubvunzo wenyu. Uye sehama yenyu, uye semuranda waKristu, ndine mungava wekukupindurai. Zvakanaka. Zvino naizvozvo apo pamunoona pano kuti tive nokupikisana uku. Zvino mazuva gumi shure kweizvi, shure kwekunge Jesu ataura izvi, Petro aiva nekii dzekuumambo. Mateo 16 tinowana, ndiwe Petro, uye pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu nezvimwe zvakadaro. Uye ndinoti ndiwe Petro, uye ndinokupa kii dzeumambo. Chero chipi chaunosunga panyika, ndichachisunga kudenga. Chaunosunungura panyika, ndichachisunungura kudenga. Zvino ndiye murume mumwe chete akanga aine makii, akanyatsotendeuka mazuva gumi mushure mekunge Jesu ataura izvi, akati, tendeukai ubhabhatidzwe mumwe nemumwe wenyu nemuzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi zvenyu. Ko, makambomira kuti mufunge here kuti Jesu angape murume akanga akavhiringika zvakadaro makii ekuumambo? Uyo aizotendeuka oita zvinopesana neizvo zvakataura kuti asaite. Mwari vekudenga vakaratidzwa munyama, uye vopa makii kumurume anokwanisa kukanganisa zvakadaro. Ko, wacho chaiye wekutanga kubva mubhokisi oita chinhu chakadaro? Kwete. Chii? Zvakanaka. Zvino chingo, zvino cherechedzai, haaikwanisa kudaro. Asi sei akapa makii acho kuna Petro ipapo? Akangozvitaura zviri pachena. Petro hauna kudzidza izvi kubva kune imwe chechi kana imwe seminari, asi changa chiri chizaruro chabva kudenga. Uye pamusoro pechizaruro chimwe chete ichochi chabva kudenga chekutwasanudza shoko raMwari, ndichavaka chechi yangu. Aiziva Petro akanga asingazive svomo. Petro akanga asingazive algebra, zvichida kana kuti uyewo akanga asingazive geometry. Kana ndinofunga kuti rakati aiva murume asingazive uye asina kudzidza maererano namabasa chitsauko 4 kana kuti mabasa chitsauko 3. Ndinotenda vachiona kuti vaiva zvose vasingazive pamwe nekusadzidza iye naJohani. Apo pavakapodza murume pagedhi rainzi Rakanaka, asi vakacherechedza kuti vakambenge vaina Jesu. Saka muri kuona haana kuzviisa padzidzo yake yebhaibheri yekuseminari kuti iye aigona kuzarura izvi kwaari. Kwete pachiitiko chake chekuseminari, nekuti akanga asina. Haadaro kunyangwe nhasi, asi anozvizarura. Munoona, kune uyo akanga ane chizaruro chacho. Naizvozvo akava neruvimbo rwekuchipa kuna Petro, aigona kunge asina kukwanisa kuva neruvimbo rwekuchipa kuna Mateo kana kuna Johani kana kune vamwe vose. Asi Petro aive nechizaruro. Saka zvadaro, Petro anotendeuka zvino oti, Tende ukai mubhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu, mumwe nemumwe wenyu, nemuzita raJesu Kristu, munoona kuti muregererwe zvivi, uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene, vimbiso, iri kwamuri. Murume aiva nemakiyi akazarura umambo kekutanga, akaitendeudza uye achiita zvinopesana izvo zvakataurwa naJesu kuti asaite. Zvino zvimwe aive akanganisa, aive aita zvisizvo, haana kutevera shoko raIshe wedu, kana kuti aiva nechizaruro chechokwadi, icho chekuti vamwe vose icho chakadarika chero chipi chaiva nevamwe vose. Zvino ngatimhomirai tisati taenda kumashure kwekanguva, dai zvaive zvakatsveyama kosei Mwari akazvicherechedza ipapo, uye ndokurayira vamwe vose zvichidzika nemubhaibheri kuti vabhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu, uye munhu wese mubhaibheri akabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Uye munhu wese kusvikira pakurongwa kwechechi yekatorike akabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Pakanzuru yeNaisiya pakagadzira rubhabhatidzo urwu rwaBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, vachiita Mwari ari muutatu kubva muna Mwari mumwe chete wechokwadi, kuti vaunze Trinity yavo. Uye sezvo Mwari pamavambo vaiziva kuti munhu aizowa, nokudaro vakamuita kuti ave anozvitorera sarudzo yake ega, vachiziva nokuti vaizokwanisa kuratidza unhu hwavo hwekuva Baba, kuva Mwanakomana, kuva Mupodzi, kuva Muponesi. Ko vaizoponesa sei kunze kwokunge chimwe chinhu charasika? Uye muna Mwari maiva nehunhu asati pambova kana nengirozi kana molecule kana chero chinhu. Mwari vaiva vega, asi vakanga vasiri Mwari, nokuti ipapo Mwari chinhu chinonamatwa. Pakanga pasina chinhu chekuti vanamate, pasina chinovanamata, asi hunhu hwavo hwakaratidza chimwe chinhu, ndokugadzira ngirozi. Ipapo vakabva vava Mwari. Zvadaro vakabva vagadzira munhu, vakamupa kodzero yekuti atore sarudzo yake ega akawa. Saka paakawa, ivo vakabva vava Muponesi. Mukuwa akatora urwere, saka ivo vanobva vava Muporesi. Maona kuratidza hunhu hwaMwari? Muri kuona zvandiri kureva? Zvino vaizivawo zvekare kuti paizofanirwa kuva nevanhu vakarasika uye nevanhu vakaponeswa. Paifanirwa kuva nerubhabhatidzo rwenhema uye saka vakazviisa pano zvekare. Muti wezivo yerimwe rimwe, Mabasa 2:38, rimwe Mateo 28:19. Saka zvakazarurwa sei kuna Abheri? Abheri nekutenda akapirisa kuna Mwari chipiriso chakadarika pakunaka. Akanga asina Bhaibheri rokutarisa pariri, saka chinofanirwa kunge chaiva chizaruro kuna Abheri. Evanoivakomana vari vaviri, kana Mwari vachingoda bedzi kunamatwa. Saka Mwari vakanga vasina nduramo pakupomera Kaini. Kaini akagadzira aritari, akavaka chechi, akanamata, uye akagadzira chipiriso. Chinhu chose chezvokunamata chakaitwa naAbheri, Kaini akaitawo saizvozvo. Ndizvozvo here? Asi Abheri nechizaruro akapirisa kuna Mwari chizaruro unofamba nekutenda. Chipiriso chakadarika pakunaka. Ko Abheri akazviziva sei kuti wakanga usiri muchero wemuminda uyo wakapiriswa naKaini? Raiva ropa rakavaburitsa kubva mubindu. Upenyu wakanga husiri mumuchero, ropa ndiro rakaunza upenyu. Zvakazarurwa kwaari chizaruro. Heuno hwaro humwe chete hwavakatiisa pahuri izvo, zvinova zvavakaita kwavari kumashure uko, chizaruro. Zvino hapagoni kuva nekupesana. Zvino imi mose makanga musiri maKristu nguva dzose, makaberekwa muri vatadzi, ndinofungidzira semusikana mudiki. Handizive kana wakazviita kana kwete, asi ndichatora isu tose tive mune imwe kamuri kuti ndipe mufananidzo pano zvino, kuitira kuti munzwisise. Pamaiva vasikana vadiki, ngatiti maiverenga mamagazini enyaya dzerudo, vasikana vose vadiki vakawanda vanodaro. Chero mhando ipi yemagazini inogona kunge isiri nyaya yerudo? Chero nyaya, maona zvakanaka, inogona kunge haigone kunge iri imwe dzimwe idzi nyaya dzechimanje-manje dzinotengeswa mabhuku, asi chero nyaya kunyange dai yaiva ya Romeo naJuliet. Maona, handiti makaverenga nyaya yerudo? Zvino kana ndiri kukuratidzai nenzira iyi zvino, kuitira kuti muzvibate mumufananidzo, kana ukatora bhuku renyaya zvino woriverenga, uye rikati John na Mary vakazorarama vachifara kubva ipapo narini? Zvakanaka, unotanga kufunga kuti ndiani John naMary? Ndiani John naMary? Zvakanaka, wangoverenga mashoko ekupedzisira mubhuku ayo akati uye John naMary vakararama vachifara kubva ipapo narini? Unotanga kufungisisa. Ko ndiani John uye ndiani Mary ndizvozvo here zvino panongove nenzira imwe chete yekuwana kuti John na Mary vaiva vanaani dzokera kwekutanga kwebhuku wotanga kuverenga ndizvozvo here zvakanaka zvino ichi chitsauko chekupedzisira chamateo kana riri bhuku rekupedzisira ramateo iye akati endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza nemuzita rababa mwanakomana mweya mutsvene uye baba harisi zita uye mwanakomana harisi zita nemweya mutsvene harisi zita ndivanaani zvino ngatizvitorei mangwanani ano pahwaro humwe chete hwataigona kushandisa pana John naMary ngatidzokerei kumashure kune kwekutanga kwamateo kuti tione hurai muchidzokera kumashure kuchitsauko chekutanga chamateo zvadaro zvaringana toona kuti John naMary ndivanaani vakazorarama vachifara kubva ipapo narini kwasara nguva yakawanda zvakadii oh zvakanaka zvakanaka zvino ndinoda kukubvunzai imi hanzvadzi chimwe chinhu pamunenge makanditarisa imi hama ndiani aiva baba vajesu kristu ndimwari ndizvo here ko mwari aiva baba vake here zvakanaka changamiri mwari ndiye baba vake tose tinowirirana pane izvozvo ndinotenda nemwoyo wangu wese kuti mwari ndivo baba vaishe wedu jesu kristu zvakanaka zvino tiri kuzoona kana bhaibheri richiti mwari ndiye baba vake zvino jesu akati endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza nemuzita rababa mwanakomana mweya mutsvene ndiri kuisa mabhokisi matatu aya emarekodhi pano ava ndibaba uyu ndimwanakomana uyu ndimweya mutsvene zvino muri kuona zvakanaka here zvino ndinoda ndiri kuda kuzongokubvunzai kweminiti kuti ndione kana mateerera zvandataura ko uyu ndiani nechepano apa mweya mutsvene ko uyu ndiani nechepano apa ko ndiani uyu pano zvino uyu ndiani zvakanaka ndanga ndichingoda kuona kana kana manga muri kuzvibata zvakanaka zvino zvino uyu mwanakomana wamwari ndizvo here zvakanaka zvino uyu pano ndiani ava ndibaba vaishe jesu kristu ndizvozvo here ndivo vaiva baba vake ndinotenda kuti iye akaberekwa nemhandara mwanakomana asina kusvibiswa wamwari mupenyu mwari baba vedu anova mweya mukuru usina kumbobvira aiva asina kumbobvira ava nechimiro zvekare muri kuona aiva aiva mwari aingova aivapo pasati pava nenyeredzi morekuru kana atomu kana chiri chimwewo chinhu ndimwari vanozadza nguva yose nenzvimbo iye ndewe munazienda nakuenda ndinotenda kuti jesu mwanakomana wamwari wechokwadi uye mupenyu zvino ndiye munhu uyu ari pano apa uyo wandanyora pabhokisi rino baba ndizvo here uye uyu ndimweya mutsvene uye uyu ndimwanakomana zvino ngativerengei mateo 1 zvino tava kutanga bhuku rezvizvarwa zvajesu kristu mwanakomana wadhavhidhi mwanakomana waabrahama abrahama wakabereka isaka isaka akabereka jakobho jakobho judha nehama dzake rinodziika richitaura madzinza zvino kuti tichengetedze nguva yedu tichadzika uye madzinza anopera shure uye naizvozvo zvose kubva pandima 17 naizvozvo zvizvarwa zvose kubva kuna abrahama kusvikira kuna dhavhidhi zvaiva zvizvarwa zvine gumi nezvina kubva kuna dhavhidhi kusvika pakutapwa kwebhabhironi zvizvarwa gumi nezvina uye kubva pakutapwa kwebhabhironi kusvikira kuna kristu zvizvarwa gumi nezvina zvino kuberekwa kwajesu kristu kwaiva kudai apo mariya amai vake vakati vatsidzirana najosefa vasati vasangana muri kuverenga neni here hanzvadzi sewell vasati vasangana wakaonekwa ava nemimba yamwari baba ndiri konda ndiri kuverenga zvakanaka here oh ndakanganisa here akawanikwa ava nemimba yaani zvakanaka ndichadaro zvino baba vake ndiani imi mati uyu aiva baba vake zvino bhaibheri rikati uyu ndiye aiva baba vake akawanikwa ane mimba kwete yamwari baba mwari baba vakanga vasinei nechekuita nazvo aiva mwana wemweya mutsvene ndizvozvo here ngatione kana zvichiri kuverengeka zvakanaka zvimwe takanganisa ndima 19 zvino josefa murume wake zvaakanga ari munhu wakarurama asingadi kumunyadzisa pachena wakafunga kumurega chinyararire zvino wakati achifunga pane izvozvo tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota achiti josefa iwe mwanakomana wadhavhidhi usatya kutora mariya mukadzi wako nokuti icho chakaumbwa maari ndechamwari baba vedu Zino, zino saka ndi upi we ava anova baba vake, zino kana mwe mchene ali baba vake. Zino Jesu akati Mwari ndiwo vaiva baba vake. Zino ko iye mwana we upombwe here aigona kuve akadaro here? Ko kana Mwari vaviri ava aigona kuita mwana mumwe chete here? Kana zvakadaro aiva mwana weupombwe asiri pamurawo. Zvino ndiro shoko riri nani? Asi shoko racho chairo rinoreva mwana weupombwe. Zvakanaka, zvino kana iye ari mwana akaberekwa neupombwe, saka kotiri? Kotiri papi? Muruponiso. Kana Mwari baba aiva baba vake, zvino Bhaibheri roti Mweya Mutsvene ndiwo baba vake. Saka kande papi? Chimwe chinhu chakatsveyama zvekare. Ndizvo here? Maona iwe pane chimwe chinhu chakatsveyama pane imwe nzvimbo. Zvino ticha, tichaita sei? Tiri kunamata mwana akaberekwa zviri kunze kwemutemo nevana Mwari vaviri here? Mumwe Mwari wacho ndiye ainzi aiva baba vake, uye zvadaro Bhaibheri rakati pano, kana kuti shoko raMwari rinoti Mweya Mutsvene ndiwo waiva baba vake, uye Jesu akati Mwari ndivo vaiva baba vake, uye dzimwe nzvimbo muBhaibheri dzakati Mwari ndivo vaiva baba vake, uye zvichimudana kuti mwanakomana waMwari, uye Mwari baba, uye zvino Mwari Mweya Mutsvene. Oh, vanhu veTriniti vakapofomara, vanonzwisisa urombo. Ko, handiti shoko rekuti Triniti hariwanikwe zvachose muBhaibheri, harimo kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa? Hamuna chinhu chakadaro. Havasi vana Mwari vatatu, mahofisi matatu, aMwari mumwe chete. Mwari baba ari mushongwe yemoto, Mwari mwanakomana akaratidzwa munyama kuti abvise chivi, naMwari Mweya Mutsvene ari matiri iye zvino pano. Chokwadi, chokwadi, ichava nemi kunyange mamuri. Maona, havasi vana Mwari vatatu, ndi Mwari mumwe chete. Zvino, zvinotarisai, muri kuzofanirwa kubvuma kuti Mweya Mutsvene ndi baba vake. Ndizvo here? Ko, Mweya Mutsvene ndi baba vake here? Bhaibheri rinodaro here? Zvakanaka, tarisai pano, regai ndi zviverenge zvekare. Zvino regai, ndizvozvo chaizvo. Zvakanaka, zvino kana Bhaibheri richiti Mweya Mutsvene ndiye baba vake, Mweya Mutsvene naMwari munhu mumwe chete, kana kuti aiva navana baba vaviri, ndizvo here? Heyo, yazvibata. Ndizvozvo zvabururuka zvichienda. Zvino muri kuona, zvakanga zvisina kudaro pamavambo, zvakanga zvisina kudaro. Munoona kuti zvinofanira kuuya sei nechizaruro? Maona, zvino pamwe Mwari ndivo vaiva baba vake, kana kuti vakange vasiri baba vake, uye Mweya Mutsvene ndivo waiva baba vake, kana kuti waiva usiri baba vake, kana kuti Bhaibheri rinotaura nhema. Saka kuti tiite kuti chizaruro chinge chakarurama, uye kuti tione kuti Petro aiva nechizaruro chimwe chete sechandinacho pamusoro pazvo, zvino onai, zvino Mwari baba neMweya Mutsvene Mweya mumwe chete, kana kuti aiva navana baba vaviri, haaigona kuberekwa naMwari baba mumwe mweya, uye naMwari Mweya Mutsvene mumwe womweya. Saka ainge akabatwa pamuviri ruviri. Maona, saka haigona kuva akadaro. Hazvimbogoni kuve zvakadaro. Zvinototi mumwe ave iye wacho, kana mumwe wacho ave iye wacho. Kana kune vana Mwari vatatu, uye vana Mwari vaviri ava, kana kune vana Mwari vaviri, mumwe Mwari baba uye mumwe Mwari Mweya Mutsvene, ndeupi wavo chaiye aiva baba vake? Zvino mubvunzo, zvino mazvibata hezvo kakwamuri? Zvakanaka, zvino mumwe chete. Zvakanaka, zvino ngatirambei tichiverenga. Zvino tichasvika patinoona kuti Mateo 28:19 chii? Zvino regai ndiverenge zvekare. Zvino ndima 18. Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kudai, apo Maria amai vake vakati vatsidzirana naJosefa vasati vasangana, wakaonekwa ava nemimba yeMweya Mutsvene. Zvakanaka, zvino Josefa murume wake zvaakanga ari munhu wakarurama, asingade kumunyadzisa pachena, wakafunga kumurega chinyararire. Zvino wakati achifunga pane izvozvo, tarira, mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota achiti, Josefa, iwe mwanakomana waDhavhidhi, usatya, tora Maria mukadzi wako, nokuti icho chakaumbwa maari ndechemweya mutsvene. Zvakanaka, tinovaita vaviri. Saka anofanirwa kuva ari mumwe chete wacho. Zvakanaka, uye uchazvara mwanakomana, uye ugomutumidza zita rinonzi chii? Uyu ndiye munhu wacho, Jesu. Zvakanaka, ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Zvino zvose izvi zvakaitwa kuti zviitike zvakarehwa naShe kuburikidza nemuprofita achiti, tarira, mhandara ichava nemimba uye ichazvara mwanakomana, uye vachamutumidza zita rake rinonzi Emanueri. Ndizvozvo here? Kana zvichidudzirwa, Mwari anesu. Zino, konde lipi zitara baba, mwana komana, nemuya mutsvene, kwete, mwari chini, chinonamatwa. Hazvisi here, ko, ati kudii, zitara ake richanzi, ndizvozvo chaizvo. Ko zita rake, rainzi ani, Emanueri, idudziro yokuti, mwari anesu, murikuona. Izvozvo zvinongoreva kuti mwari anesu. Maona, izvozvo hazvireve kuti panogona kuva nechero mhando yamwari anesu. Murikuona, asi izvi zvadudzirwa. Asi ko zita ramwari uyu anesu, ndiani? Zita rake richanzi Jesu. Zvino apo Petro paakati, apo Mateo paakati, vabhabhatidze nemu, zvino chii, Meri naJohn, ndivanani, vakararama vachifara kubva ipapo narini. Maona, muri kuona kuti, ndiani, apo Petro paakatendeuka akati, mubhabhatidze nemuzita ra, tendeukai mubhabhatidzwe, nemuzita ra Jesu Kristu. Zvakanaka, akaita chaizvo, izvo Mateo, dai akati, baba, mwanakomana mweya mutsvene, zvingadai zvisina kunyatsorurama, pamafungiro. Zvino, kosei muchibhabhatidza hama Branham nemuzita raJesu Kristu. Zvino ngatizarurei kuno uku zvino uye tichazocherechedza. Zvino ndiani aiva nekii dzeumambo? Ndiani akataura pazuva rePentekosti? Zvino akati, tendeukai mubhabhatidzwe mumwe nemumwe nemuzita raJesu Kristu. Zvakanaka, zvino makii ndokukiya zvamasunga panyika, ndichazvisunga kudenga. Ndizvozvo here zvamunosunungura panyika, ndichazvisunungura kudenga. Ndizvozvo here? Zvino marudzi mangani aripo epanyika? Matatu, Ham, Shemu, naJaf, vanhu vaShemu, naJafeti. Zvino, ndiye muJudha, murudzi, nemuSamaria. Munoona? Zvakanaka, vose vakabuda kubva pane ivo vanakomana vatatu. Kana, zvakanaka, Mwari vandiregerere, taura kuti, kana Bhaibheri rakarurama. Izvozvo, zvakanga, nyika yose, yakaparadzwa kusara kweivo, ivo vakomana vatatu. Ndipo chaipo, pakabva zvizvarwa zvedu. Zvino, vachenjeri vatatu vakauya kuzoona Jesu. Vanonzvera nyeredzi, anoti ivo vaitevera nyeredzi nhatu dzakasiyana, uye nyeredzi nhatu idzi dzakauya pamwe chete dzikaita nyeredzi imwe chete. Muri kuona? Uye vatatu chinhu chimwe chete nguva dzose. Maona? Zvino unhu hutatu hwamwari hunoita Mwari mumwe chete. Haasi Mwari Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene. Havasi vana Mwari vatatu. Jesu Firipo akavhunza mubvunzo iwoyo, Ishe, tiratidze ibaba, uye zvichatiringana. Johane 14. Iye akati, ndangani newe nguva yese yakareba, Firipo. Hauti zive? Iye akati, kana uchinge waona ini, waona baba. Zvino, ndakanga ndichitsanangura izvi kune vamwe madzimai rimwe zuva. Zvino, mumwe mudzimai akati, chimbomirai zvishoma, hama Branham. Akati, vamwe chete, ndizvozvo. Akati, ndizvo zvamunongove, imi nemudzimai wenyu, mumwe chete. Ini ndikati, asi ivo, imhando yakasiyana, yemumwe chete. Uye iye ndokuti, ini ndikati, iye akati, Pete, vanongoveva mumwe chete, sizvamuri imi nemudzimai wenyu, muri mumwe. Ini ndikati, Kwete, unoona? Ndikati, uri kundiona here? Iye akati, hongu. Ndikati, uri kuona mudzimai wangu here? Iye akati, Kwete, handitombomuzivi. Ini ndikati, zvino Jesu akati, kana uchinge wandiona, waona baba. Saka ndakati, ivo, vamwe chete, zvemhando yakasiyana. Maona? Ndikati, uri kundiona? Asi, hausi kuona mudzimai wangu. Asi kana uchinge waona Jesu, waona Mwari. Airatidza Mwari, aiva mwanakomana akaberekwa nemhandara, uye Mwari Baba, anova Mweya, aigara maari. Zvino vanhu vakawanda veTrinity vanoedza kuti, ndakanga ndichiita gakava, nezvazvo, kwete nguva yakareba yapfuura, ndakaona kuti, hapana chakanaka chazvinoita. Nokuti hapana munhu anokwanisa kuuya kuna Mwari kunze kwekunge Mwari vakafanomuziva uye vakamudana nyika isati yavambwa. Avo vose vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri, ndizvo zvakataurwa naJesu. Maona, zvino murume uyu akaedza kutaura kuti aiva weTrinity zvakanyanya kwazvo. Zvino akamira pamberi pekirasi uye iye akati, shamwari dzangu dzinokosha. Akati, hama Branham, nemumwe wevarume akanakisa kwazvo. Munoona? Unobva waona pakare ipapo ndakaziva kuti pane chimwe chinhu. Jesu akati, imi vanyengeri, ko mungataure sei zvinhu zvakanaka? Nokuti kubva muuzaro hwemwoyo muromo unotaura. Maona? Uye saka achingoedza kuti awane kufarirwa nevanhu, iye akati, uyu aiva murume weChurch of Christ, uye weinongonziwo Church of Christ. Ndizvozvo anopesana nedzidziso dzese dzechokwadi dzeBhaibheri potse, uye haugone kuvadana. Handireve kungotaura chero chinhu chinopesana nevanhu vari imomo, asi vashumiri vacho ndizvo zvavari. Kana mukaregerera chitaurwa zvakafanana nezizi remunhu wechiIrish kungofurufusha neminhenga ipo pasina zizi racho saka ndizvo zvakada kungove zviri muri kuona kungove havana chekumira pachiri saka mufarise wanhasi zvino iye akati hama Branham vanga vakaita sekunge nhaurirano iyi akati vachizvinyongoka vachipuda mune zvinhu zvose segonye riri mundimu asi ndokuti ndinoda kuti ivo vazvinyongoke vachipuda mune izvi uye saizvozvo vose vanoita mutambo wegakava vanochengetera pfungwa yavo huru kwekupedzisira kwacho saka zvadaro iye akati parubhabhatidzo muna Mateo 3 kuiswa pachena kwevanhu vatatu zviro kwazvo vanhu vatatu vakanyatsosiyana mwanakomana akamira pamahombekombe mweya mutsvene wakaita senjiva uri pakati pavo mwari baba vachitaura kubva kudenga ini ndikati changamire ndiyo pfungwa yenyu huru here iye akati ndinoda kukunzwai zvizvinyongoka kubva mune iyoyo ini ndikati changamire imi ingozvinyongokai muchidzoka kumashure hweverenga gwaro nenzira yarinoverengwa nharo ndikati ndicho chinhu chega muri kungoverenga gwaro zvisiri izvo kuvanhu ndikati izvozvo zvakatete pakupfuura muto wakagadzirwa nemumvuri wehuku yakaziya nenzara kusvika pakufa ndikati nhai uri kungo uri kungozviita nenzira isiri iyo hama uri kuriverenga zvisiri izvo kune vanhu uye ini ndikati zvino tarira pano ndiri kutaurwa nehama zvino ndichazvitora seizvi seaya andinawo baba mwanakomana nemweya mutsvene zvino iri pano ndiro rinenge riri mweya mutsvene iro rakanyorwa kunzi mwanakomana iri rakanyorwa kunzi baba zvinotarirai kuti vanopaverenga sei apo Jesu paainge ababhatidzwa ipapo akabva abuda mumvura tarira matenga akazaruka kwaari akaona mweya wamwari senjiva uchidzika uye inzwi richibva kudenga richiti uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa uyo wandinofarira kugara maari ndikati munoona mifananidzo mitatu yakanaka mwanakomana ari panyika mweya mutsvene senjiva uri pakati uye baba vachitaura kubva kudenga muri kuona kuti dhiabhori anogona kumira ipapo sei wonyengera munhu kana usina chizaruro chamwari kana mwari akasetiitira tsitsi tinofanira kutenda zvakanyanya akaita kuti iroro ritaure zvimwe zvinhu zvarisina kutaura sezvakangoita Mateo 28:19 waita kuti areve zvaakange asiri kutaura haana kumboti vababhatidzei haana kumboti babhatidzai nemuzita rababa nemuzita remwanakomana zita remweya mutsvene akati muvabhabhatidze nemuzita rababa mwanakomana mweya mutsvene rinova Jesu Kristu zvino ngatitorei muenzaniso uyu zvino regai tione muri kunyora magwaro pasi Mateo 3 ipapo ndimanhatu kana ina dzekupedzisira zvino zvakanaka izvozvo zvakanaka hatariwana uye unokwanisa kunorinzvera kana wasvika ndiri kukupai magwaro kuitira kuti muzorinzvera muri mega zvino tarisai cherechedzai zvino vanoti uyu aive mwanakomana aive akamira pamahombekombe uyu ndimwari mweya mutsvene senjiva pakati pavo uye mwari baba vaitaura kubva kudenga zvino zvinotaridza sekuti izvozvo zvinozozviita kuti zvire manzwi matatu chaiwo akasiyana achibva kunzvimbo nhatu dzakasiyana zvinocherechedzai zvino apo Jesu paakabhabhatidzwa zvino tinocherechedza kuti matenga aiva zvinoreva kumusoro nzvimbo dzemuchadenga chero mazviri muchadenga zvino apo Jesu paakabhabhatidzwa ipapo akabva abuda kubva mumvura uye tarira matenga akazaruka kwaari zvino akaona mweya wamwari tafunga kuti vakati mwari vaiva kumusoro kudenga vachitaura mweya wamwari senjiva njiva yaiva mwari maona tichangobva mazviri pano mweya mutsvene namwari munhu mumwe chete maona rinongova dunhurirwa kwauri maona uye akaona mweya wamwari kwete mumwe mwari kumusoro kudenga achitaura asi mweya wamwari waiva muchimiro chenjiva uyu aiva mweya mutsvene uye aiva mwari chinhu chimwe chete maona mweya wamwari senjiva wakaburuka uye inzwi rakabva kudenga iro raiva pamusoro pake richiti uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa uyo wandinofarira kugara maari zviro kwazvo dudziro chaiyo vakaita kuti chiito chive kumashure kwechirevo sezvinoita vese vekunze kuti uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa wandinofarira kugaramo maari kana kuti wandinofarira kugara maari aiva mwari achiuya muna Jesu uye maari maiva neuzaro hweumwari mumutumbi zvino havo venyu baba mwanakomana nemweya mutsvene nemuzita rajesu kristu chokwadi muri kuzvibata here hapana nzvimbo mubhaibheri inotaura nezvevatatu vachiva vana mwari vatatu hakuna chinhu chakadaro zviro kwazvo ichocho chihedheni Zaka vapachi heden, hongu, zakana chokwadi, iyo, ipapo, banu, zakangofanana kushaya waru. Sezuri gehena, maona, hakuna chini chakadaru. Matikuli, zakanaka, haangadaru. Izozo, tarisai, tererai, jino saluvirwa, kune avu, anotanwa na mwari, uye wakafano temerwa, burikiza. Nekufano ziva kwavu, makwai angu ose, anonzwa inzwirangu. Maona, tarisai majuda, akamira ipapo, barisewa zizi. Siku kwanisa, kwa vanga ungoita, uye Jesu achivaratiza kuti, aiva mesia, nichiratidu cha mesia, iwa wakati, iye, ndi berize babu. Kosei, vaiva waka pofomazwa, hongu, uye, mume mfuzi, mudiki, asinga tari zike, zakanaka, kanamu, kanamurezi wehovi, zaasi kurwizi, wakati, zakanaka, vai muziva. Maona, iye aingova, mwariva nzira ya kuita na yojini, uye isu, tinungu fanira kuti tenderani, nzira yake, ini, ingova nukutenda kuti. Meso ako anokwanisa kuva akazaruka kuti uone chokwadi. Zvino ndinopikisa chero ani zvake. Kwete kuti tiite kakava anokwanisa kuuya kwandiri kugara pasi uye undiratidza Trinity. Nguva imwe chete zvayo muBhaibheri. Kana kuti apo ane vana mwari vatatu. Kana ukandiratidza vana mwari vatatu. Ichakuratidza kuti tiri murima. Uye vasingatende. Uye mahedheni. Pana mwari mumwe chete bedzi. Mwari, mwari baba, chokwadi tinotenda. Mune izvozvo, vaiva kumusoro, pamusoro pezvose, pamusoro pegomo iri. Apo, paakadzika pagomo, kumusoro uku, handiti kunyangwe kana, zvirise kuti mombe, ikagunza gomo. Yaifanira kuurayiwa, mwari baba. Asi ivo, vaida kuyanana zvekare nemunhu wavo, ivo, vari kuedza kudzosa munhu, kunzvimbo yeEden, uko, kwaakarasika. Maona. Zvino, chinhu chinotevera chaakaita, ipapo mwari baba, vakafukidzira mhandara yainzi Maria, uye chizenga cheropa, munoziva izvi, nekuva mukoti, uye chizenga cheropa, chinobva kumurume. Zvino, mumwe munhu akati, takaponeswa neropa rechiJudha, hamuna kana kubanzu, mumwe chete rweropa raamai. Mwana mucheche, mwana anogara muropa raamai, asi chizenga cheropa, chinobva kune munhurume. Saka, aiva asiri muJudha, kana murudzi, aiva mwari. Ropa rakasikwa, kwete ni chishuo, chepabonde, asi, ropa rakasikwa, mwari kuona zandiri kureva, uye saka, ropa ramwari, rakatiponesa, ropa risina kushibiswa. Iye, akazvisika, dinoreva kuti, akashandura chimiro chake, kuva pakuva mwari, achiva munhu, ndokuuya pasi akaberekwa nemhandara Maria. Uye mweya muchene, unova mwari, baba vake, vakamufukidzira, vakaburuka, ukawaridza tende yao, ukagara nesu, uri muchimiro chemunhu, ndiye mwari. Mwana komana, mwari mumwe chete, aiva mwari baba. Handisi ini anoita mabasa. Ndi baba vangu vanogara mandiri. Ndivo vanoita mabasa. Maona, ndizvozvo chaizvo, baba vanogara. Vari mukati, vanorarama. Uye ndiye mwana komana wangu, anodikanwa. Uyo, wandinofarira kugara mahari, Mateo 3. Maona. Uyo wandinofarira kugara mahari, ndinofara kwazvo kugara mune uyu. Kugara, ndiko kutora hugaro, kupinda mumba, kugaramo. Mahari, maiva neuzaro, weumwari mumutumbi, ndinotaurwa negwaro. Ndizvozvo, chimiro chinoonekwa chamwari asingaoneke. Zvino, heuno uyo, zvino, ndivo mwari baba, mwari mwanakomana. Uye zvino, burikidza, nekupabura chizenga cheropa ichocho, apo mumprisita wekare, mutestamende yekare, ari pasi peurongwa wekare, mutadzi aiunza gwayana, oisa maoko ake pagwayana, huro yaro yochekwa, nokuda kwekuti iye ainge atadzi, zvino, gwayana iri, raifira chivi chake, zvino chikonzero aibuda kunze, zvino taurwa, neva heperu, aine chishuo chimwe chete, chaiva nacho paakapinda, kana, ainge aita upombo, aibuda, achidzokera, aine chishuo chimwe chete, kana ainge auraya, aibuda chidzokera, ane chishuo chimwe chete. Ruvengo, nokuti chizenga cheropa, pegwayana icho, pachaipamurwa, chizenga cheropa ichocho, chaiva mugwayana, chaiva upenyu hwemhuka, hawaigona kudzoka, kugara muupenyu hwemunhu, nokuti upenyu hwemhuka, hauna munhu hwemukati, asi upenyu hwemunhu, hune munhu hwemukati. Maona, mhuka haina munhu hwemukati, haizivi chakanaka kubva pane chakaipa, haifanirwe kupfeka mbatya, kuti ifukidze kusasimira kwayo, uye nokutaura mashoko akaipa, uye unoziva zvandiri kureva. Maona, hadzizvizive, dzakawa, nokuti dziri pasi pedu. Maona, vanhu, vari pamusoro peupenyu hwemhuka, nokuti ivo ndivo mwari, hweupenyu hwemhuka. Ndizvozvo chaizvo, zvaiva zvakadaro pamavambo, nokuti Adama akadzipa mazita uye aiva nesimba pamusoro padzo, Genesis 1:26, aiva neutongi pamusoro penyika yose, aiva akasikwa ari muchimiro chamwari, uye akaitwa kuti ave mwari mudiki. Jesu akadaro akati, ko murawo wenyu hauna here kuti muri vana mwari? Uye kana vachivati vana mwari avo vaivingwa neshoko ramwari vaiva vaprofita, ko ini munondipomerei pandinoti ndiri mwanakomana wamwari? Munoona nezvakaizvo. Zvino mune izvi, baba, mwanakomana nemweya mutsvene. Zvino shure kwekunge agara mushongwe yemoto, zvadaro ndokuburuka akazvigadzirira mutumbi akazviunza zasi mutende renyama yemunhu akagara imomo pakati pedu mwari achigara. Timotiyo wekutanga 3:16. Pasina kupokana, Pauro achitaura chakavanzika chehumwari chikuru, nokuti mwari vakaratidzwa munyama akaonekwa nehongu musiki akava muponesi. Murwiyo rukuru rwakanyorwa naBooth Clibborn, musiki mukuru akazova muponesi wangu, uye uzaro hwose hwamwari hunogara maari. Maona, zvinocherechedzai baba. Zvadaro iye akava baba ari kure kure pamusoro pedu ataigona kumbosvika munharaunda ikwaaiva ari. Zvadaro akazova mwanakomana kuti tigone kumubata, kumunzwa. Aiva munhu, uye zvadaro akapa upenyu hwake chizenga cheropa ichocho chakapamurwa nepfumo remuRoma ane utsinye akazara nezvivi apo parakabaya mwoyo wake, uye chaizvo izvo mwoyo wakaputsika ndiwo wakamuuraya. Mvura pamwe neropa rake zvakaparadzana. Kusuwa kukuru kwakapamura chizenga nekusuwa kukuru nekuda kwechivi cherudzi rwevanhu. Taiwanzoimba rwiyo rudiki, oh rudo rwakakosha sei urwo baba vaiva narwo kurudzi rwaAdhama rwakawa, vakapa mwanakomana wavo ega kuti atambudzike. Zvino ndokuti dzikinura isu nenyasha dzavo. Zvino ipapo chizenga cheropa chiye chakapamurwa. Zvino kana tikaisa maoko edu nekutenda pagwayana riya ramwari riri kudedera, tonzwa nyama yake ichigwinha gwinha pamwe nokuzunguzika kuitira isu, uye maoko edu obva agezwa neropa rake nemunhu wedu wemukati. Upenyu hwaiva maari hwakanga husingori hwemunhuwo zvake, hwakange husiri hwemhuka zvekare, hwaiva Mwari. Saka upenyu ihwohwo hunodzoka ani anenge akacheneswa, uye obva ava mwanakomana kana mwanasikana akaberekwa naMwari. Munoona upenyu hwaMwari, uye tiri vanakomana nevanasikana vaMwari burikidza nekupamurwa kwechizenga cheropa chiye Jesu Kristu. Zvino chinombove chii zvino? Mwari vadzoka muvanhu vavo vachiyanana chizvavaiita mubindu reEdheni. Maona hezvoka izvo, vanakomana nevanasi hazvina kunaka here imi? Maona Mwari achidzoka. Zvino zvinotava kuchipedza nezverubhabhatidzo. Zvadaro zvinofanira kubva ndaenda. Zvino kubva panguva iyoyo, zvino nguva inotevera apo rubhabhatidzo rwakataurwa nezvaro, Firipo akaenda zasi akanoparidza kuvaSamaria. Mabasa 8. Tinotenda kuti ndiyo bongo. Mabasa 8. 7. Ndipo pakatengwa Stefano nematombo. Tinofunga kuti Mabasa 8, apo Firipo akaenda zasi ndokuparidza kuvaSamaria, uye vakanga vose vabhabhatidzwa mumwe nemumwe wavo nemuzita raJesu Kristu. Asi mweya mutsvene wakanga usati wawira pane mumwe wavo. Nazvino Petro aiva nemakiyi hongu aifanira kuti azarure kuchizvarwa ichocho. Zvino paakaenda zasi mweya mutsvene wakanga usati wawira pane mumwe wavo. Nazvino asi vaiva vabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu, Petro akaenda zasi iye naJohani vakaisa. Petro akaisa maoko pavari vakagamuchira mweya mutsvene. Zvino zvadaro apo Petro aiva ari pamusoro pemba imwe nguva kumba kwaSimoni musuki wematehwe, akaona chiratidzo nokuti Koneriyo vemarudzi pane muJudha muSamaria. Zvino vemarudzi, zvino Petro aiva pamusoro pemba achimbokotsira zvishoma asati adya kudya kwamasikati. Vachiri kugadzira kudya kwamasikati, zvino akaona jira richidzikiswa pasi, mhando dzose dzemhuka dzakasviba dzinokambaira kubva panyika dzaiva pariri. Uye zvadaro paakaita izvozvo akanzwa inzwi richiti, simuka Petro, uraya udye. Iye akati, hapana chakasviba chatichambopinda mumuromo wangu zvikanzi usati zvakasviba izvo zvandinoti kana kuti zvamazuva ese, uye zvakasviba izvo zvandinoti zvakachena. Munoona ava vaiva vemarudzi. Uye zvadaro paakabuda kubva muchiratidzo, aiva nevarume vaviri vaiva vakamira pagedhi vachimudanira kuti vaende kumusoro. Zvino akaudza kana kuti mweya wakamuudza kuti, simuka uende, usafunge pamusoro pechimwe chinhu, chingoenda navo. Vakaenda kumba kwaKoneriyo, akaunganidza. Koneriyo aiva mukuru wezana. Zvino ndokushevedza koka rake rose pamwe chete. Zvino vose vakange varimo imomo, uye Petro aivatsanangurira zvainge zvaitika. Akataura, uye Koneriyo akamudza kuti akange aona ngirozi akamudza kuti aende zasi kunovunza pamusoro pemumwe Simoni kumba kwemwe shamwari Simoni musuki wematewe zvino Petro achiri kutaura mashoko aya mweya mutsveni wakawira pane avo vainzwa shoko zvino Petro ndokuti ko tingadzivisa mvura here tichiona kuti vagamuchira mweya mutsveni sezvatakaita zvino ndokuvarayira kuti vabhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu zvino mabasa 19 kana muchida ndi mabasa 10:49 apo hanzvadzi muri kurinyora pasi munoona mabasa 10:49 zvakanaka 10:47 zvichidzika kusvika kumagumo kwechitsauko paverengei uye zvadaro pavakasvika zvino pana mabasa 19 rubhabhatidzo rwakataurwa zvekare pauro zvino izvi zvinoita kuti munhu wese zvino nguva bedzi iyo rubhabhatidzo parwakamboitwa rwakaitwa najohani mubhabhatidzi kutanga vaive vakabhabhatidzwa ikoko ivo zvino asi havana kubhabhatidzwa nemuzita rajesu nokuti vakanga vasingazive kuti iye aive ani ipapo maona zvino asi zvino jesu akati Mateo 28:19 bhabhatidzai muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene uye akapa chitaurwa ichocho kumurume waakanga apa makiyi uyo aiva nechizaruro cheizvo zvose zvazvaireva zvazarurwa kubva kudenga ndizvo zvamuri kuwana iye zvino chizaruro kubva kudenga kuitira kuzvitwasanudza chinorova chipfuuro kana ukangogara bedzi zvakanaka nacho chakanyatsonangiswa zvakanaka chakachirova ipapo petro aiva nechiratidzo akanyatsochinangisa ichi chinozviitawo zvekare chinozvidzosa mukati chaimo zvekare futi ichipfuura painofanira kupfuura zvino maona zvino zvadaro pauro aiva muapostora kune marudzi ndizvozvo here aiva wemarudzi nokuti mwari vakamutuma kune marudzi zvino pano munhu wese zvadaro akabhabhatidzwa nemuzita rajesu kristu munhu wese majudha vakabhabhatidzwa muzita rajesu here mabasa 2:38 vasamariya mabasa 8 vakabhabhatidzwa muzita rajesu here zvakanaka marudzi muna mabasa 10:49 vakabhabhatidzwa muzita rajesu havana here zvakanaka zvino vaiva nevanhu vakawanda vaimhanya-mhanya ipapo vakanga vasina kubhabhatidzwa muzita rajesu asi vainge vakabhabhatidzwa ndinodaira kuti zvose zvichange zvakanaka zvino saka chingovasiyaika vakadaro nokuti vakatobhabhatidzwa ko zvinoita musiyano wei vakabhabhatidzwa najohani vakadaro saka ndizvo zvatinoda kuona zvino tinoda kuona kuti izvi zvine basa here kana kuti hazvina mwari ngavarumbidzwe mabasa 19 pauro achinge apfuura nemhenderekedzo dzekumusoro kweefeso akawana vamwe vadzidzi zvino kwaiva nemumwe muparidzi wechidiki mubhaptisti kumusoro ikoko uye zita rake rainzi aporo raiva aporo waro uye aiva murume akachenjera kwazvo zvino mabasa chitsauko 19 uye aiva murume akachenjera kwazvo zvino airatidza nebhaibheri semubhaptisti chaiye kuti jesu aiva kristu nebhaibheri uye vaiva nerumutsiriro kumusoro ikoko rumutsiriro rwakakura zvino pauro aiva aiswa mutirongo nekuda kwekudzinga dhimoni kubva mune mumwe muuki uye saka iye nasairasi zvino umwe usiku vakatanga kunamata imomo nekuimba nziyo dzechitendero uye ishe vakaburuka vakazunguzira tirongo pasi saka zvadaro zvure kwekunge adzikinurwa akaenda akanotora mukuru wezana akamubhabhatidza pamwe nemudzimai wake setsika yapauro ndizvozvo vakabhabhatidzwa muzita rajesu uye zvadaro pavakamutora nemhuri yake kunovabhabhatidza uye zvadaro pauro akaenda hake nenzira yake zvino iye akaenda kuna akwira naprisira vaiva vagadziri vematende shamwari dzake vakatendeukira kuna kristu uye vakanga vari kuenda kurumutsiriro urwu kumusoro kuno pamwe nemabhaptisti aya chitsauko 18 ndipo pamunoverenga izvozvo chinongori chitsauko chimwe chete kumashure saka zvadaro pauro akapfuura nekumhenderekedzo dzekumusoro kweefeso iye ndokuwana vamwe vadzidzi vaive vadzidzi vaive mabhaptisti muparidzi akanaka nezvimwe zvose achiratidza nebhaibheri kuti jesu aiva kristu zvino iye ndokuti kwavari makagamuchira mweya mutsvene here kubva pamakatenda zvokuti iwe hama nehanzvadzi wetriniti mainyatsofanira kwazvo kuisa izvozvo mumabhaptisti asi handizive kana tingakwanisa kuisako chimwe chinhu zvekare munofarira kutaura kuti zvino imi mabhaptisti ndakafunga kuti imi makati makagamuchira mweya mutsvene apo pamakatenda pauro akati ko makaugamuchira here kubva pamakatenda zvino vanhu ava vaiva vakatendeka ivo vakati hatizive kuti kunombove nemumwe chero hawo mweya mutsvene zvino kana zvisingaite mutsauko shure kwacho kwerubhabhatidzo rubhabhatidzo rwemumvura rusingaite mutsauko. Saka sei muapostora uyu akabvunza mubvunzo uyu akati, saka makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Oh, vanokwanisa kunge vakataura izvi. Oh, takabhabhatidzwa. Ivo vakadaro, takabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohani, uye takagutsikana navo kwazvo. Murume mumwe chete akabhabhatidza Jesu Kristu mugomba rimwe chete remvura. Chokwadi, ndinodayira kuti dai iwe wakabhabhatidzwa naJohani mugomba rimwe chete chaimo umo Jesu akabhabhatidzirwa, waizofunga kuti zvainge zvakanaka kwazvo? Hawaizodaro here? Asi rangarirai, makii aiva akiya kudenga. Petro akazviita pazuva rePentecost. Hongu changamire. Maona, ichakavanzika, chakavanzwa zvino. Chero chipi chamunosunga panyika, ndichachisunga kudenga. Ndechino chizaruro chacho, zvinongouya bedzi kuburikidza nechizaruro chino. Muri kuona mbeu here? Pauro akati, asi irworwo haruchashanda zvachose. Makagamuchira Mweya Mutsvene here kubva zvamakatenda? Iye akadaro. Ivo vakati, hatizivi kuti kunombove neMweya Mutsvene. Iye akati, saka makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Kana kuti neimwe nzira, makabhabhatidzwa sei? Ivo vakati, takatobhabhatidzwa kare. Oh, hongu changamiri. Hongu, vamuapostora Pauro, isu takabhabhatidzwa. Takabhabhatidzwa naJohani mubhabhatidzi chaimo mugomba remvura. Rimwe chete umo makabhabhatidzirwa Jesu Kristu. Kana aive akanaka, zvakakwana kuna Jesu kuti abhabhatidze kana kuti ababa. Handiti iye, akomana, ndinokutaurirai, iyeka akandinakirawo ini. Hareruya. Dai vakaita izvozvo havaizombofa vakauwana. Asi Pauro akati, makaugamuchira here kubva pamakatenda? Ivo vakati, hatizive kuti kunombove neMweya Mutsvene. Iye akati, saka makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Ivo vakati, rwaJohani. Iye akati, Johani akabhabhatidza bedzi kusvikira pakutendeuka, achiti vaifanira kutenda kune uyo aizouya, zvichireva pana Jesu Kristu. Zvino pavakanzwa izvi, vakabhabhatidzwazve nemuzita raJesu Kristu. Izvozvo zvinounza boka iri uko kuboka iri. Zvino vakaturika maoko avo pavari, vakataura nendimi uye vakaprofita. Zvino ndinokutaurirai kuti gwaro rese muBhaibheri, munhu wese muBhaibheri akabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Ndinotora chero munhu upi hake, chero upi wezvenhoroondo kubasa iri. Kana ukagona kundiratidza kachitimbo kamwe chete kegwaro apo chero munhu upi zvake akabhabhatidzwa muBhaibheri, chechi itsva ndizvo. Havana kubhabhatidzwa mutestamende yekare, asi mutestamende itsva. Apo chero vanhu vakabhabhatidzwa nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, nzvimbo imwe chete hayo. Apo izvozvo zvakambodanwa pamusoro pavo kuti Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Zvadaro ndicharerutsa. Uye kana iwe, uye ndichakuratidzai. Kana mukandiratidza chinyorwa chimwe chete chegwaro, apo chero munhu zvake akambobhabhatidzwa nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, kana kuti kachidimbu kamwe chete kenhoroondo, apo chero munhu hake akambobhabhatidzwa kusvikira mukugadzwa kana kuti kuiswa muurongwa kwechechi yekatorike muna AD 600325. Ndizvo AD 325. Mazana matatu nemakumi maviri nemashanu emakore mushure nevaapostora, munhu wese akaenderera mberi nekubhabhatidza nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, kana kuti nemuzita raJesu Kristu kusvikira 325. Uye zvadaro vakagadzira sangano, uye musangano iyi rinova chechi yekatorike ndiyo amai nemasangano ose. Mwari havana kungobvira vakaita chechi yesangano, asi imomo vakatsiva nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, nokuti ndeve Trinity. Uye zvadaro vakava neboka rakakura rakaenda rakanyatsopinda mune zveTrinity, uye neboka rakakura rakaenda ndokunyatsopinda muhumwe. Apo mapoka maviri aya ose akacheyama. Maona, asi hapana uye chero munhu upi zvake anobhabhatidzwa achishandisirwa madunhurirwa iwayo aBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, vasingazivi vanenge vachibvuma kuti ivo makatorike uye vachiramba izvo zvinotaurwa neBhaibheri. Zvino hama dzangu, uye nemi muri kuteerera kutepi ino, ndinoziva kuti kuburikidza nekusaziva munoita izvi, musangorasira izvi kure madzimai aya ndichipa izvi kwamuri. Asi mune mungava pachezvenyu kuti mugare pasi muzvinzvera uye muzvione. Kana usiri, kana uri mwana waMwari, chokwadi unozvipa kufunga kwakakura zvakadaro. Shoko rashe raiuya kuvaprofita mumazuva ekare chikonzero vaiva dana kuti vaprofita nokuti vaiva nedudziro yamwari yeshoko nokuti ivo vakatumwa namwari uye zviratidzo nezvishamiso izvi zvaivatevera zvairatidza kuti vaiva vakadaro mwari vakati mugwaro ravo kana pane muprofita pakati penyu uye kana akataura zvinhu uye zvisina kururama uye zvorega kuitika zvadaro musamutye asi zvikasvika pakuzadziswa zvadaro imi munzwei nokuti ndinaye uye shoko racho chairo rekuti muprofita rinoreva mududziri wemweya weshoko ramwari zviratidzo nezvishamiso zvinoita kuti shoko rive rinoratidzwa chiratidzo chekuti rakauya zvino tinotenda kuti chipo chekuprofita icho chinobatanidza mashoko pamwe chete zvakafanana zvino hapana nguva yakareba yapfuura uye zvichida murume mumwe chete iyeye anogona kuteerera tepi ino rimwe zuva kuti ini apo izvi zvakaitika vaiva hama Schism veoneness zvino imi vazhinji venyu imi vanhu munoteerera kune izvi munogona kuti hama Branham muoneness handisi ndinofunga kuti mese muri vaviri munokanganisa mese oneness netrinity kwete kuti ndive ndakasiyana asi kuti panogara nguva dzose ari pakati pemugwagwa sezvakataurwa naIsaya Isaya 35 yakati pachava nemugwagwa mukuru zvino imi hama dzechinazarini nevamwewo munoti mugwagwa mukuru wekare weutsvene ndine hurombo haitaure kuti mugwagwa mukuru weutsvene yakati pachava nemugwagwa mukuru uye chibatanidzo uye nenzira uye ichanzi nzira yeutsvene kwete mugwagwa mukuru weutsvene nzira iri pakati pemugwagwa kune divi rega rega ndiko kunoenda zvinenge zvawira pasi ndiko kwamakaenda imi hama dzeoneness kune rimwe divi yetrinity vakaendawo kune rimwe divi asi mharidzo yechokwadi inogara pakati penzira zvino tarisai pano kana muchizonzwisisa zvino ndiri kuisa zvinhu zvitatu pano zvino ndiri kutora ichi kuti chive zvakataurwa namateo uye kuti ndikuratidzei kuti varume vaviri vose vakataura chinhu chimwe chete asi mumwe vanhu vetrinity kuburikidza ndinovenga kutaura izvi uye handidi kuzvitaura asi handidi kuti kuburikidza nekusaziva sezvakataurwa nebhaibheri asi ndinoreva kuti kuburikidza nekududzira zvisiri izvo hamugone kuriita kuti rifambe zvakanaka hama hamuzombofi makariita kuti rifambe zvakanaka hazvigone kusvika madzoka kuchizaruro uye zvadaro gwaro rose rinofamba zvakanaka zvino tarisai pano hanzvadzi dzangu uye nemi hama muri pano mateo akati baba mwanakomana mweya mutsvene zvino kana mukaenda kunotora emphatic diaglot redudziro yechigiriki dudziro repakutanga yechigiriki kubva kuvatican zvakangoitikawo kuti ndine rimwe harichadhindwi ndinofunga kana chero dudziro yechigiriki dudziro chaiyo kuna mabasa 238 petro akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe nemuzita raishe jesu kristu shanduro yaking james yakangoti nemuzita rajesu kristu asi muemphatic diaglot rakati nemuzita raishe jesu kristu zvino apo imi hama dzeoneness pamunongobhabhatidza nemuzita rajesu panongova nevana jesu vakawanda asi panongova bedzi iye akaberekwa ari kristu mwanakomana wamwari iye ndiro zita rake ndizvo zvaari kristu zvinoreva muzodziwa mesiya kristu zvino jesu mazuva masere akatevera akapiwa zita jesu apo paakadzingiswa uye iye ndishe wedu saka iye ndishe wedu jesu kristu ndizvo zvaari zvino ndoratidza kuti muchaona kuti petro aiva nechizaruro chandiri kuedza kukutaurirai zvinotarisai pane mabhokisi aya ari kurutivi urwu baba mwanakomana mweya mutsvene ndizvo zvakataurwa namateo kwapera mazuva gumi petro akati ishe jesu kristu zvino onai kana madunhurirwa matatu aya asiri mazita matatu kana kuti zita rimwe chete remadunhurirwa matatu zvino tarisai mateo akati baba ndizvozvo here petro akati ishe zvino dhavhidhi akati ishe vakati kuna ishe wangu zvino ivo vose vari vaviri vakataura chinhu chimwe chete ipapo havana here zvakanaka ishe wenyu ishe mwari wenyu ndimwari mumwe chete ichokwadi zvakanaka zvino petro akati nemuzita rashe uye mateo akataura dunhurirwa kuna ishe ivavo raiva baba ishe ndizvo zvavari zvose zvakanaka Matthew said, Mateo akati, mwanakomana, mwanakomana ndiani? Jesus, ndizo zvakataurwa naPetro, ndizo zvo here? Zvakanaka. Zvino, uye Mateo akati, Mweya Mutsvene? Petro ndokuti, Kristu, anova Mweya Mutsvene, Logos, yakabuda kubva muna Mwari. Maona, Baba, mwanakomana, Mweya Mutsvene, ndi Ishe Jesu Kristu, chinhu chacho chose, ndizvozvo, Ishe Jesu Kristu, saka, ayo madunirizo, uye haasi, hezvo kaizvo, zvino, ndinoshuva kuti dai tine, yakareba, topinda mazviri, asi, nguva yave kupera, ngatikotamisei misoro, tingonamata, kwekanguvana. Baba vedu vekudenga, munoziva kuti hatisi kuedza kutaura chimwe chinhu pano kuti tivhiringidze chero mumwe munhu. Mwari Baba, tiri kuedza kubvisa kuvhiringika kubva mupfungwa dzavo. Uye pasina kupokana, asi kuti pachava nehama dzechikristu, vashumiri, vatendi vetiriniti, vakanaka kwazvo, vakarurama vachanzwa izvi. Hanzvadzi dzedu, dzinokwanisa kuiridza kune vafudzi vavo. Uye ndinonamata Baba kuti musarega hama dzangu dzifunga kuti ndiri kuedza kuita seuyo anoziva zvose kana chimwe chinhu. Asi Ishe, ndinotenda kuti munotipa chizaruro cheshoko. Uye ndaedza kuvese sehama yechikristu kwavari. Handina kumbobvira ndakazvitaura pakati pevanhu. Asi tangoenda mberi nokuti Ishe, ndinotenda kuti vana venyu. Asi pano vanowana izvi, zvinoita sekupesana muBhaibheri, uye vakaita nyaya yakakura kwazvo kubva pazviri. VeAssemblies havawadzani neveOneness. VeOneness vaidanwa, izvo zvatava kuziva zvino, uye pano mumusangano uno tichiwadzana nevamwe vehama idzodzo, uye tinodaro mumusangano wega wega. Asi Ishe, tinoziva kuti ivo vose vana venyu, asi vakaita nyaya yakakura. Vakazvibvisa, uye ndokuzvikwachura. VeAssemblies havachine nechokuita navo, uye ivo havachine nechokuita neveAssemblies, uye neveChurches of God nevamwe vakadaro. Uye imwe neimwe mukuita izvozvo Baba, inocherechedza kuti vakatara mitsara nemiganhu, zvino vobva vazvisimudzira, uye nokuvasangana. Zvino makaitei nemasangano ose ari maviri? Makaasendeka pasherufu, uye ose ari maviri ari kufa, uye chaizvoizvo akafa. Itai kuti vanhu vane mwoyo yakatendeseka vaone Ishe. Handigone kuzarura meso avo. Imi Mega, ndimi munokwanisa kuzviita. Ndinounza chokwadi chenyu kuburikidza nechizaruro chaJesu Kristu, icho chinosunganidza mashoko pamwe chete, shoko raMwari uye choruita shoko rechokwadi. Ndinonamata kuti varege kutadza kunzwisisa, asi kuti vakudei nekukushumirai mazuva eupenyu hwavo hwese, uye vagofamba muchiedza. Zviitei Ishe. Ndinonamatira madzimai aya, uye ndinonamata kuti munhu wese anoona izvi, zvirege kuvaita kuti havhiringike, asi kuti zvigovakonzera kuti vave vanonzwa nzara nenyota yezvimwe zvezvizaruro zvaMwari zvakawanda. Zviitei Baba. Ndinoisa izvi kwamuri zvino, uye imi muite nazvo chero chip chinooneka sechakanaka mumaoko enyu. Muzita raJesu Kristu. Ameni.